This message by Brother William Marion Branham was delivered on Monday evening, January 21, 1963, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Banquet at the Ramada Inn in Tucson, Arizona, USA. Maridzo ii nehama William Marion Branham yakaparidzwa kwokutanga nechirungu muvhuro manheru 21 ndira 1963 pamabiko eFull Gospel Businessmen's Fellowship International paRamada Inn muTucson, Arizona, USA.
Everybody's been testifying tonight, giving such great experiences, and I certainly enjoy those things. And it seemed like that everybody had a little sense of humor to their testimony.
Munhu wose anga achipupura manheru ano, achitaura nezvezviitiko zvikuru, uye ndinofarira kwazvo zvinhu izvozvo. Uye zvanga zvichiita sokunge munhu wose anga aine kakusetsa muchapupu chake.
And I might add this to mine, as a colored lady wanted to testify not long ago. She says, Elder, could I testify? I said, just go ahead.
Zvino ndingangowedzera izvi pane changu. Semudzimai wechitema aida kupupura nguva shoma yapfuura. Akati, mukuru, ndingapupurewo here? Ndikati, ingoenderera imperi.
And she said, I hate what I ought to be. And I hate what I want to be. She said, but I hate what I used to be too.
Zvino akati, ini, handisi zvandinofanira kunge ndiri. Uye, ini, handisi zvandinoda kunge ndiri. Akati, asi, handisi izo zvandaimbovawo kare, zvakare.
So maybe it's about the way that I feel among such a group. I'm not what I ought to be or what I want to be, but I know one thing, I'm not what I used to be. And I press towards the mark of the high calling.
Saka, zvino ita semanzwira andinoita pakati peboka rakadai, handisi zvandinofanira kunge ndiri, kana zvandinoda kunge ndiri, asi ndinoziva chinhu chimwe chete, handisi zvandakanga ndiri, uye ndinoshingairira kunharidzano yekudanwa kukuru.
So good to be here. We've had one of the finest times of fellowship with our brethren up in the Maricopa Valley this last 2 weeks, and I'm rather hoarse.
Zvakanaka kuva pano. Takava neimwe yenguva dzekuyanana yakaisvonakisa pamwe chete nehama kumusoro muMaricopa Valley masondo maviri apfuura. Ndakati shoshomei.
And we have seen our Heavenly Father do great things for us. And we're just doing this to kind of get the people to praying and expecting the great climax to come during this convention.
Uye takaona baba vedu vokudenga vachitiitira zvinhu zvikuru. Uye tirikungoita izvi kuti tisvitse vanhu pakunamata. Uye nokutarisira nhongonya huru munguva yeconvention ino.
When I heard that I was having the privilege of coming down to this chapter with my good friend, Brother Tony, and I've asked 3 times tonight, how do you pronounce that name? And I just can't get it. And it's Tony. Is that all right?
Apo, ndanzwa kuti ndangandine mukana wokuuya kumusangano uno neshamwari yangu yakanaka, hama Tony. Uye, ndabvunza katatu manheru ano kuti unodudza sei zita iri. Zvino ini, ndangotadza kuribata. Zvino ndichangoti Tony kana zvakangonaka.
I think we're not too formal here anyhow, are we? You know, that's kind of godly. You know, the Bible said God is without form. So we don't have any form.
Ndinofunga kuti pano hatinyanyotevera urongwa kunyange zvakadaro. Ndizvo zvatiri here? Munoziva zvakaita seumwari. Munoziva Bhaibheri rakati Mwari haana chimiro. Nokudaro hatina zvitevedzwa.
seen the great things that our Heavenly Father has done for us this week. We're happy to come down and share these blessings at this chapter and get to meet some brethren and new people from down here in this part of Arizona, which we all know down here this is the capital.
Tichiona zvinhu zvikuru izvo baba vedu vokudenga vatiitira svondo rino. Tinofara kuuya kuno kuzogoverana maropafadzo aya pamusangano uno. Tichibva tasangana nedzimwe hama nemi vanhu munobva zasi kuno kudivi rino reArizona. Iro ratinozviziva tose zasi kuno kuti ndiro guta guru.
I told them all weeks that Phoenix was just the outskirts of Tucson, always. And they won't believe it, but we welcome them into our fellowship. This is because we're way higher. They have to look up to us, you see, up here at Tucson.
Ndanga ndichivaudza svondo rino rose kuti Phoenix inongori kumapeto kweTucson nguva dzose, maona. Havambozvitenda, asi tinovagamuchira kurwadzano rwedu. Zvakadaro nokuti tiri kumusoro kwavo. Vanotofanira kutarisa kumusoro kwatiri, munoona, kumusoro kuno kuTucson.
And so you all come on over and we go over and visit Phoenix now next week or the end of this week for this time of fellowship up there.
Zvino imi mose uyai kuno tobva taenda zvino kunoshanyira Phoenix svondo rinotevera kana kuti pakupera kwesvondo rino panguva yekuwadzana kumusoro ikoko.
We had a great thing to happen just before I come out on this trip. I would just like to take this a few moments time because I think it'd be worthwhile.
Tine chinhu chikuru chakaitika ndisati ndapinda parwendo rwekuuya kuno. Ndiri kuda kungotora nguva shoma nokuti ndinofunga kuti zvakafanira.
And traveling all these years and trying to stand between the gap, different organizations and people, the Christian businessman was a kind of a little oase for me to believe that God made of one blood all nations.
Ini mukufamba makore ose aya ndichiedza kumira mumukaha masangano akasiyana siyana nevanhu. Christian businessman yakava kwandiri sekasipiti mugwenga ndichitenda kuti Mwari vakagadzira neropa rimwe chete ndudzi dzose.
And I believe that. I believe that his people are in all churches. If he's God at all, he's God of the whole human race, God of the creation.
Uye ndinozvitenda, ndinotenda kuti vanhu vake vari mumachechi ose. Ndokunge kana vari Mwari, ndimwari werudzi rwese rwevanhu, Mwari wezvisikwa.
And he certainly can look out upon the deserts, the mountains. You can see what he loves because he expresses himself in his creation.
Uye, anonyatsokwanisa. Tarisai pamagwenga nepamakomo. Munogona kuona zvaanoda nokuti anozviratidza pachake muzvisikwa zvake.
And we can see that there is a God. And these people, the full gospel businessman, when going into their chapters, speaking for them, then it gives me an opportunity to get to speak to all the different groups together.
Uye, tinogona kuona kuti pana Mwari ariko. Uye, vanhu ava, we full gospel businessmen, pandinoenda kumisangano yavo ndichivaparidzira, zvinobva zvandipa mukana wekutaura nemapoka ose akasiyana siyana pamwe chete.
I was called what we would call it in a kind of a worldly expression, pinch hit for Dema Shikarian. You know what a armful that is. But I was at Cincinnati a few days ago, and Sister Shikarian, as I understand, went through an operation.
Ndakadanwa kune zvatingati mumutauro wemunyika kumiririra mumukaha zvechimbi-chimbi kuitira Dema Shikarian. Munoziva kuti zvakawandisa zvakadini. Asi ndakange ndiri kuCincinnati mazuva mashoma apfuura. Zvino hanzvadzi Shikarian pakuziva kwangu vakaitwa operation.
Brother Minor Argan, right, one of the officials came by and said, right up to Cincinnati with me. I said, I've got hundreds of people laying here from all over the world, laying in these hospitals and rooms waiting for me to pray for them.
Hama maina Agenbright, mumwe wevatungamiriri, akauya akati, uyai tiende tose nemotokari ku Cincinnati. Ndikati, ndine mazana evanhu varere pano, vakabva pasi pose, varere muzvipatara. Izvi nemudzimba vakamirira kuti ndivanamatire.
Been waiting on interviews, maybe some as much as 2 or 3 years, waiting. And they finally got in here and he said, well, just run up a few minutes with me.
Vanga vakamirira kuva nehurukuro neni zvichida vamwe vavo vave nemakore maviri kana matatu vakamirira. Zvino vazopedzisira vasvika imomuno. Zvino ndokuti, saka chingouya ineni kwama minutes mashoma.
I said, well, what time's the breakfast? It's about 120 miles, I guess, from where I live. And he said, well, it starts about 8 o'clock.
Ndikati, zvakanaka, kudya kwemangwanani ndekwenguvai. Zvingada kuita mamaira zana nemakumi maviri ndinofungidzira kubva pandinogara. Uye ndokuti, zvakanaka, kunotanga kuma 8 o'clock.
I said, well, I tell you, we will go up then about 4 o'clock and get there for the breakfast and I'll hurry right back.
Ndikati, zvakanaka, regai ndikuudzei. Tichaenda ikoko zvino zvakaita kuma 4 o'clock, uye tosvika ikoko kunodya kudya kwemangwanani. Ndichabva ndadzoka nokukurumidza.
And when I got up there, Brother Shakarian wasn't there, and I walked in and said, just what we were looking for. And so that night sometime I got to come back home.
Zvino pandakasvikako, hama Shakarian vakanga vasipo. Zvino ini ndokufamba ndichipinda, vakanditi, ndizvo chaizvo zvatanga tiri kutsvaga. Zvino usiku ihwohwo, pane imwe nguva ndaifanirwa kudzoka kumba.
During that time, there had been a Baptist minister that had just laid right on Billy's shoulder, my son, and said, you don't understand, sir. He said, my wife is dying.
Munguva iyoyo, paiva nomumwe mushumiri weBaptist akanga ati kwati kwati na Billy, mwanakomana wangu, ndokuti, hamusi kunzwisisa changamire, akati, mudzimai wangu ari kufa.
And he said, well, sir, when dad gets back, said, we're obligated to these people that we come.
Zvino akati, zvakanaka, changamire, kana baba vachinge vadzoka, ndokuti, tine mungava kuvanhu ava vatavinga.
You know, in the prayer line, many times going through and maybe offering a prayer, but it sometimes the case goes deeper than that.
Munoziva, mumutsara wekunamatirwa nguva zhinji, mukupfuura nemo, uye pamwe tichiisa munamato. Asi iwe, dzimwe nguva, imwe nyaya inenge yakadzika kudarika izvozvo.
The God heals on condition. And there might be something in that person's life. And I don't care how much medicine the doctor would give them, it'd never get right well until that thing is cleared up.
Munoona, Mwari vanopodza paine zviga. Zvino panogona kunge paine chimwe chinhu muupenyu hwemunhu iyeye. Uye handina basa kuti chiremba anomupa mushonga wakawanda sei. Ahambopori kusvikira chinhu ichocho chagadziriswa.
If you went into a doctor's office and told him you were sick and told him your symptoms, and he was in a hurry, he'd probably give you a little prescription with some anesthetic in it of some sort, some aspirin.
Kana ukaenda muhofisi ya chiremba, womuudza kuti uri kurwara, womutaurira zvaunenge uri kunzwa. Zvino kana anga ari muchimbi-chimbi, zvichida anozongokupa mushonga mushoma mauri, uine mushonga unopedza marwadzo, zvakangodaro, imwewo aspirin.
The doctor is merely trying to get rid of you just at that time, because he hasn't time. A real good doctor, before he gave you the medicine, would diagnose that case thoroughly till he found out what was wrong, then give you the medicine.
Chiremba uyu, chaari kungoda chete, ndeche kuti uyende, panguva iyoyo, nokuti anenge asina nguva. Chiremba chaiye akanaka, asati akupa mushonga, anoongorora chirwere chako zvakakwana, kusvikira awana dambudziko. Zvadaro, ozokupa mushonga.
And sometimes we find people going through these prayer lines all across the nations, and they just run up and think that the Lord ought to heal them right then, but there's something maybe down in there, and we set before the Lord until He reveals that, what that is.
Zvino dzimwe nguva tinoona vanhu vachipfuura nemumitsara iyi yekunamatirwa munyika dzose. Zvino vanongomhanyirako vachifunga kuti Mwari vanofanirwa kubva vavapodza pakare ipapo. Asi pane chimwe zvichida chiri zasi mukati imomo. Zvino tinozogara pamberi pashe kusvikira vazvizarura kuti chii.
There's something God is a reason for everything, and you've got to find the reason first, and then you can find what to work on.
Pane chimwe chinhu chine pane chikonzero kuchinhu chose. Zvino unofanira kuwana chikonzero kutanga. Zvino unobva wazoziva zvaunenge wave kushanda nazvo.
And this young fellow just kept persistent, and I got in the next morning around 2 o'clock, and about 5, my son called me and he said, "Do you know a girl named Jean Dyer?"
Zvino murume wechidiki uyu akaramba akasimbirira. Zvino ini ndakazosvika mangwanani akatevera kuma 2 o'clock. Zvino dzave kuda awa yeshanu, mwanakomana wangu akandifonera akati, "Munoziva here musikana anonzi Jean Dyer?"
I said, "Jean Dyer sounds familiar. It said she said she used to play the piano for you."
Ndikati, "Jean Dyer, zvinoita sokunge ndinomuziva." Akati, "Mudzimai uyu ati aimbokuridzirai piano."
Oh, I said, "That isn't Dr. Dyer, the surgeon here, the famous surgeon Lowell. That's it."
Oh, ndikati, "Haasi here Dr. Dyer, chiremba ari kuno, chiremba nemukurumbira muLouisville." Akati, "Ndizvo, ndizvo chaizvo."
Well, his daughter Jean is dying over at the St. Edward's Hospital, or St. Anthony Hospital, rather, in Louisville, and said her husband has laid right on the steps all day.
Saka, mwanasikana wake Jean ave kufa uko ku St. Edward's Hospital mu, kana kuti St. Anthony Hospital, waro, iri mu Louisville. Zvino ndokuti, murume wake ange arere pama steps zuva rose.
Said, "Well, I'll try to wedge it in today." So now she doesn't know she's got cancer. Don't tell her.
Zvakanaka, ndikati, saka ndichaedza kumanikidzira mukana wacho nasi. Akati, "Zvino haazvizivi kuti ane kenza. Musamuudze."
So finally that day when I got over to the room, a fine young lady, she had played the piano for me, and when I was at the auditorium where I seen the Brother Allen's people here tonight.
Saka pakupedzisira zuva iroro pandakasvika kune kamuri yacho, akanga ari mudzimai wechidiki akanaka. Akanga ambondiridzira piano mu pandaive pa auditorium uku kwandaona vanhu vehama Allen pano manheru ano.
Brother Allen just left that same auditorium in Louisville. That's Memorial Auditorium, and Jean Dyer was the pianist at the Church of the Open Door, the old synagogue.
Hama Allen vachangobva mukusiya auditorium imwe chete iyi iri muLouisville, ndeiya Memorial Auditorium. Zvino Jean Dyer ndiye airidza piano pachurch yeOpen Door musinagogo yakare.
And so she had seen some great things that the Lord God had did. She told her father, he just said, "That's pure psychology. The man's only reading the mind of the people." He just guessed at that.
Zvino saka akanga aona zvinhu zvikuru zvakanga zvaitwa naIshe Mwari, akataurira baba vake vakangoti, "Ndezvekushandisa pfungwa bedzi. Murume uyu ari kungoverenga pfungwa dzavanhu, pana angoita zvekufembera pazviri."
She said, "Daddy, it can't be a guess every time." Said, "It just can't be." Well, he said, "Jean, forget that stuff."
Akati, "Baba, hakungambova kufembera nguva dzose." Maona. Akati, "Hazvingambodaro." Zvakanaka, akadaro, "Jean, kanganwa zvinhu izvozvo."
And she was engaged to a fine boy that was going to the Baptist seminary at the time.
Zvino akanga akatsidzirana nemumwe mukomana akanaka, akanga ari kuenda kuseminari yeBaptist panguva iyoyo.
She got married and moved over to Rockford, Illinois, where this boy's home was, and somehow or another she tried to hold on to her testimony. But the boy went out in secular work, and after a while got almost away from the Lord. The girl had a female disorder. She went home to her father. He knew she needed an operation. He found in her what is called, and I don't know the medical term of it, but Because I know there's a couple doctors sitting here now.
Akazowanikwa ndokutamira ku Rockford, Illinois, kwaive nemusha wemukomana uyu. Zvino neimwe nzira akaedza kubatirira pachapupu chake. Zvino mukomana akazopinda pabasa remunyika kwapera kanguva ndokupotsa abva panashe. Musikana uyu akanga aine dambudziko remadzimai, akaenda kumba kuna baba vake, ivo vaiziva kuti akanga achizoda kuitwa operation. Akawana maari inonzi, zvino handizivi zita rainodanwa naro navana chiremba, asi nokuti ndinoziva kuti muna vamwe vana chiremba vagere muno izvozvi.
So it was called like the chocolate tumor. And it's the inside, when he taken it out, he must have spilled some of it, and the cells was malignant.
Saka, yai danwa sokuti chocolate tumor. Zvino ii, mukati imomo paaka ibvisa, anogona kunga akadeura imwe yayo. Zvino zvizenga zvakange zvashata.
And they sewed her up, gave her some x-ray and therapy. So when she got home, she continued on having pain and trouble.
Zvino vakamusonanidza ndokumupa ma x-ray pamwe nokumurapa. Zvino paakasvika kumba, akaramba achirwadziwa pamwe nokunetseka.
A year later she returned for a complete hysterectomy. And when they removed the organs, they found the cancer had went up into the colon and wrapped around. There was nothing could be done.
Kwapera gore, akadzokera kunobviswa chibereko. Zvino pavakabvisa nhengo dzacho, vakaona kuti kenza yakanga yakwira ndokupinda muhura hukuru ikahuputira pakanga pasisina chaigona kuitwa.
They tried x-ray again, it didn't work. So they just take her to the hospital and told her she just had a severe female trouble and trying to cure it up. And the girl was dying, her husband knew it.
Vakaedza x-ray zvakare, hazvina kushanda. Saka vakangoenda naye kuchipatara ndokumutaurira kuti aingova nedambudziko remadzimai rakakura. Zvino apa vainge vari kuedza kurirapa. Zvino musikana uyu akange ave kufa. Murume wake akanga ari kuzviziva.
So he came over and he got a hold of some of the books of mine that Jean had read. And so he began to come to the hospital read them to her.
Saka akauya zvino akanga awana mamwe emabhuku angu ayo akanga averengwa naJean. Zvino akatanga kuuya kuchipatara achimuverengera.
And when we went in to pray for her, she was telling me about it. And I said, Jean, he's a fine boy. And I didn't want to let I keep the secret because I knew that she didn't know she had cancer.
Zvino patakaenda kunomunamatira, akanga achindiudza pamusoro pazvo. Ndikati, Jean, uyu mukomana akanaka. Zvino ndakanga ndisingade kuti ndakachengetedza chakavanzika ichi, nokuti ndaiziva kuti iye mudzimai akange asingazivi kuti ane cancer.
And so 2 days afterwards is going to have a colostomy. So before taking the girl up, well, they let me come over and pray with her.
Saga mushure memazuva maviri vakange vachizomuita iyo operation yekuisa chubu yokurasa tsvina yemudumbu. Saka vasati vatora musikana uyu, saka vakanditendera kuuya kuzonamata naye.
I got in a room and as soon as I got there was an unbelieving nurse on duty. He had 3 nurses, 3-hour shifts. And as soon as we could get rid of the nurse and get her out of the room, so a vision could happen.
Ndakamuisa mune imwe kamuri. Zvino ndichingo pakanga paine mumwe nesi asingatendi akanga ari pabasa. Vaive nemanesi matatu aichinjana kana kwapera maawo matatu. Zvino patakangokwanisa kuita kuti nesi uyu aende nokumuita kuti abude mukamuri iyi kuitira kuti paitike chiratidzo.
And we prayed with her a little while there, and I seen her. She's dark hair. She's only about 36 years old. Dark hair turned gray. She was standing in the vision.
Takanamata naye kwechinguva imomo. Zvino ndakamuona ane vhudzi dema, anongori nemakore okuberekwa angada kuita 36. Vhudzi rake dema rakanga rachena mvi, akanga akamira muchiratidzo.
I said, Jean, I look, I'm going to be real honest with you. I said, you've been in the meetings long enough to know that I would not tell you nothing in the name of the Lord unless it was so. And I said, now, Gene, you got cancer.
Ndikati, Gene, zvino tarisa, ini ndichanyatso tendeka kwa uri. Ndikati, wakange uri mumisangano kwenguva yakareba zvokuti unoziva kuti hapana chandino kuudza muzita rashe kunze kwekunge zviri izvo. Ndakati, zvino, Gene, une kenza.
She said, I suspicioned it, Brother Brown. And I said, that operation day after tomorrow is a colostomy. But don't worry, I have seen from the Lord, you're going to be well. And she just rejoiced.
Iye akati, ndanga ndiri kungozvifungidzira hama Branham. Zvino ndakati, iyo operation yekuswera mangwana ndeyekuisa chubu yokurasa tsvina yemudumbu. Asi usanetseke, ndaona kubva kunashe kuti iwe uchapora. Zvino akabva afara.
So I went home, and the next day, it was going to a day after rather, they were going to take her for the colostomy that morning, and they had to wait a few minutes after they had her prepped and so forth and ready to go.
Saka ndakaenda kumba. Zvino zuva raitevera vakange kuswera mangwana acho waro. Vakange vachizomutora kuti anoiswa chubu yokurasa tsvina yemudumbu mangwana iwayo. Zvino vakatozo mira maminetsi mashoma mushure mokunge vamugadzira nezvimwe zvakadaro vatogadzirira kuenda.
And there was, she had the regular feeling that a human being should have at that time, and they take her to the bathroom and she had a complete normal elimination.
Zvino pakanga paine akava nemanzwiro anoitwa nomunhu wose panguva yakadaro. Vakamutora ndokuenda naye kuchimbuzi. Zvino akazvibatsira zvizere sezvinotarisirwa.
The doctor was so astounded. He checked her again. The next morning, they let it go, cancel the operation. Dr. Hume, a very fine specialist surgeon, friend of mine, was going to perform the operation.
Chiremba akakatyamadzwa zvikuru. Akamuongorora zvakare. Mangwanani akatevera. Vakabva vairega ndokukanzura operation. Dr. Hume, mazvikokota akanaka wekuvhiya, shamwari yangu, ndiye akanga ari kuzoita operation yacho.
And the next morning, she had a complete normal elimination again. And her father, Dr. Dyer, called me on the phone, and between sobs, he said, Brother Branham, I've been a critic of what you're talking about.
Zuva rakatevera, akazvibatsira kuchimbuzi zvizere sezvinotarisirwa zvakare. Zvino baba vake, Dr. Dyer, vakandifonera, vari pakati pokupfikura, vakati hama Branham, ndanga ndiri mutsoropodzi wezvamunotaura.
He said, but I'm a believer now that the God of Abraham, Isaac, and Jacob still lives. He is, ever was God, he remains God.
Ndokuti, asi ndave mutendi zvino, kuti Mwari waAbraham, Isaka naJakobho achiri mupenyu. Akagara ari Mwari, anoramba ari Mwari.
And we know that he is just as great here in Tucson as he is anywhere, because he's omnipresent, omnipotent, and infinite, and we know that he can do all things.
Uye tinoziva kuti iye mukuru kuno ku Tucson sezvaari kwese kwese, nokuti ari kwese kwese samasimba, uye haana magumo, uye tinoziva kuti anokwanisa kuita zvinhu zvose.
Now, to not hold you very long, usually very seldom when I, if I was going to preach, well, I'd be sure to get you out within 6 hours. That's a short sermon.
Zvino, ndisinga kuchengetei kwenguva yakareba. Kazhinji handiwanzodaro kana ndichi, kana ndiri kuzoparidza, ndichava nechokwadi chekuzokubuditsai mukati memaawa matanhatu. Iyoyo imharidzo pfupi.
But I'm not going to do that tonight. I got services tomorrow night, next night, and on. We're fixing to go overseas again, the Lord willing, right away.
Asi, Andisi kuzoita zakadaro manheru ano. Ndine shumiro mangwana manheru. Nemanheru ano tevera. Zvichienda zvakadaro. Tichaedza. Ndiri kugadzirira kuenda mhiri kwemakungwa zvakare. Ishe vachitendera izvozvi.
I want to say to all the people here, friends, that maybe some of you I've met before, and maybe there's many here that I have not met before, I greet you in the name of our Lord Jesus, the Son of God. May His peace ever be with you.
Ndiri kuda kutaura kuvanhu vose vari pano, shamwari, zvichida vamwe venyu ndakambosangana navo kare, uye pamwe pane vamwe vakawanda pano vandisati ndambosangana navo. Ndinokukwazisai nemuzita raIshe wedu Jesu, mwanakomana waMwari, dai rugare rwake rwagara nemi nguva dzose.
And speaking sometime in these chapters, it kind of causes people to, like for my minister brother, should I say,
zvino ndichitaura imwe nguva mumisangano iyi, zvinoita kuti vanhu va sezvakaita hama dzangu vashumiri vari pano kuti vataure.
Somebody said to me one time, said, Billy, what are you hanging around that bunch of businessmen? I thought you was a preacher.
Mumwe munhu akati kwandiri pane imwe nguva akati, Billy, saka sei uri kuwanikwa pane boka ravana muzvina bhizimisi? Akati, ndaifunga kuti uri muparidzi.
Oh, I said, I am a businessman. He said, a businessman? I said, sure. I didn't know that. I said, yeah, I'm a businessman.
Oh, ndikati, ndiri muzvina bhizimisi? Iye ndokuti, muzvina bhizimisi? Ndikati, chokwadi. Iye ndokuti, ndanga ndisingazvizivi. Ndikati, hongu, ndiri muzvina bhizimisi.
So what kind of business are you in? I said it fast. I said, I'm in the life assurance.
Iye ndokuti, uri mubhizimisi remhandoi? Ndakazvitaura nokukasika. Saka iye ndikati, ndiri mu life assurance.
He said, what? I said, life assurance. He said, what do you mean? I said, the eternal life assurance.
Iye akati, chii? Ndikati, mu life assurance. Iye ndokuti, uri kureva kuti kudini? Ndikati, mu eternal life assurance.
If any of you people would like to talk a policy over with me, I'll be glad to see you right for service. I'm here for the business.
Zvino kana paine mumwe wenyu imi vanhu angada kutaura neni nezvechirongwa ichi, ndingafara kukuonai mushure meshumiro. Ndiri pano nokuda kwebasa irori.
Remember a friend of mine, Snyder was his name. We went to school together. And our insurance, I've got a friend that's the insurance business, got a brother in the insurance business, but I really don't have any insurance.
Ndinorangarira shamwari yangu, zita rake ainzi Snyder. Takaenda kuchikoro pamwe chete, uye zvino insurance. Ndine shamwari iri mubhizimisi rezveinsurance. Ndine munin'ina ari mubhizimisi rezveinsurance. Asi ini zviro kwazvo handina insurance.
So, this Wilmer Snyder, a friend of mine, boyhood friend, came up to me not long ago and he said, say, Billy, said, I'd like to talk to you about some insurance.
Saka, Wilmer Snyder uyu, shamwari yangu, shamwari kubvira paudiki, akauya kwandiri nguva shoma yapfuura zvino ndokuti, ko nai Billy, ndokuti, ndinoda kutaura newe nezveinsurance.
I said, now, Wilmer. I said, I tell you what, let's talk about hunting. He said, no, I won't talk about insurance.
Ndikati, yes, you know, Wilmer. Ndikati, rega ndikutaurire, ngati taurei zvekuvhima. Iye akati, kwete, ndiri kuda kutaura nezveinsurance.
Well, I had said fast for him too. I said, I got assurance, not assurance.
Saka, ndakamutaurirawo nekukasika zvakare ndikati, ndine assurance, kwete insurance, assurance. Murikuona.
And my wife looked around at me as if to say, "Why, you little storyteller." She knew I didn't have any insurance.
Zino mudzimai wangu akanditarisa sekunge aiti, "Asi nai iwe mutauri muduki wengano." Iye aizviziva kuti ndakanga ndisina insurance.
And he said, "Oh, pardon me, Billy. So that's right, your brother is an agent. I know Jesse." And I said, "Well, I said it just isn't exactly with him."
Zino iye akati, "Oh, ruregerero, Billy. Ndokuti, ndizvozvo chaizvo. Munin'ina wako mutengesi weinsurance, Jesse. Ndinomuziva." Zino ini ndikati, "Zvakanaka." Ndikati, "Haasiri iye chaiye anayo."
He said, "What kind of insurance do you have?" And I said, "I have eternal life." He said, "The what?" And I said, "The eternal life."
Iye ndokuti, "Une insurance yerudzi?" Zino ndikati, ndikati, "Ndine eternal life." Akati, "Chi?" Ndikati, "Eternal life."
Well, he said, "I don't believe I ever heard of that company." I said, "No, it's strange."
Zvakanaka, akati, "Handitende kuti ndakambonzwa neze kambani iyi." Akati, "Kwete, zvinoshamisa."
And I said, "Here's what it is, Wilmer. I said, it's blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood."
Zino ndikati, "Yezvinoi zvairi, Wilma." Ndakati, "Ivimbiso yakaropafadzwa. Jesu ndewangu. Oh, kufanoravira kwekubhugwinya kwaMwari kwakadini. Ndiri mudyi wenhaka yoruponeso. Ndakatengwa naMwari. Ndakabarwa nemweya wake. Ndikashambwa muropa rake."
He said, "That's awful nice, Billy, but that won't put you out here in a graveyard."
Akati, "Zvakaisvonakisa, Billy, asi hazvikuise kuno kumarinda."
I said, "But it'll get me out. I'm not..." "I'm not so bothered about getting in, it's getting out, is what I'm thinking about." "Now, if you got any worry, I'll talk with you about it."
Ndikati, "Asi zvichandiburitsa, handisi hangu kunyanyonetseka nekupinda, kubuda, ndiko kwandiri kufunga pamusoro pako. Zino kana uine chauri kushushikana nacho, ndichataura newe nezvazvo."
Just for a little talk from the scripture, though it be businessman, but I've identified myself as a businessman with you, and many of my minister brethren out here I seen rise up a few moments ago.
Zino kungoitira kahurukuro kaduku, kaduku kubva mumagwaro, kunyangwe vari vanamuzvina bhizimisi. Asi ndazvibatanidza nemi samuzvina bhizimisi. Zvino vazhinji vehama dzangu vashumiri vari pano ndavaona vachisimuka chinguvana chichangopfuura."
And so maybe sometime, the Lord willing, I'd like to get with the group and come have a good union meeting with the ministers down here.
Zvino saka pamwe pane imwe nguva izve vachitendera, ndinoda kuzova pamwe neboka iri. Ndouya tova nemusangano wakanaka wekubatana pamwe nevashumiri vekuno.
I know one little brother here, I met him a while. Whittle, I believe, was his name. We were out together one time. Now, I mispronounced that too. He let me know that was all right.
Ndinoziva imwe hama duku kuno, ndakasangana naye, Whittle, ndinotenda ndiro raive zita rake. Takanga tiri kunze pamwe chete, pane imwe nguva. Zvino ndatadza kuridudza zvakanaka zvekare. Akandiudza kuti zvakange zvakangonaka.
And so my name is Branham, you know. Someone said to me, said, "Are brother Branham, are you any relation to Abraham?" I said, "His son."
Uye zvino zita rangu ndi Branham, munoziva. Mumwe munhu akati kwandiri, akati, "Uri Hama Branham, mune ukama here na Abraham? Ndikati, ndiri mwana kumana wake.
Father of nations. Being dead in Christ, we are Abraham's seed and heir with him according to the promise. That's the scripture.
Baba wemarudzi. Kana takafa muna Kristu, tiri mbeu ya Abraham. Uye vajgive naka pamwe chete naye maererano nevimbiso. Ndiro gwaro racho.
Now, I don't have the time to hold you here to preach because the Ramada would never let you have it again.
Zvino, handina nguva yekukubatai pano ndichiparidza, nokuti Ramada haizombokutenderai kuishandisa zvakare.
So, I remember when I first come among the Pentecostal people years ago, I was Mishawaka.
Saka, ndinorangarira, pandaka tanga kuuya pakati pevanhu vePentecost makore apfuura, ndaive kuMishawaka.
There was two groups of them. One was called PAFW, another PAFJC, I believe.
Paiva nemapoka avo maviri, rimwe rainzi PA of W, rimwe racho PA of JC, ndinotenda.
And they had their convention in the Northlands because there was segregation, and so the colored brethren could attend the meeting.
Zvino, vakange vaine convention yavo kunyika dzekumusoro, nokuda kwekuti kwaiva nerusaro raganda, kuitira kuti hama dzechitema dzikwanise kunge dziripo pamusangano.
I watched them all day, how peculiar, no more church matters. Sitting there, and we Baptists, you know, we kind of try to act kind of churchy in church.
Ndakava ongorora zuva rose, zvakanga zvakatosiyana, pasina tsika dzemuchechi ini zvangu. Ndakanga ndigerepo, zvino isi maBaptist munoziva tinoita sokuedza kuzvibata zvakanaka kana tiri muchechi.
These fellows didn't have any Baptist manners at all, or any church manners. They'd run, scream, shout, get blue in the face, and my. And so I began to notice the way they were carrying on.
Asi vanhu ava vakanga vasina kana tsika dzemabhaptisti zvachose kana dzimwewo tsika dzemuchechi, vaimhanya vachizhambatata vachidanidzira zviso zvova neruvara rwebrue. Zvino ndakafunga, ini zvangu. Zvino ndakatanga kucherechedza maitiro avaiita.
So he said all ministers on the platform, every minister, no matter what denomination, come up on the platform for this evening. There's about 500 of us, 70 on the platform.
Zvino akati, vashumiri vose vauye paplatform, mushumiri wose, zvisinei kuti ndeve sangano ripi, uyai paplatform, manheru ano. Taive kuda mazana mashanu vakange vagere paplatform.
So he said, just raise up, say your name, sit down. I come by mine, I said my name, sit down, on down.
Saka akati, chingo simuka, utaure zita rako, wogara pasi. Ndakashika pachijana changu, ndakataura zita rangu, ndoku gara pasi, zvichidzika zvakadaro.
After a while, they had a man that had some fine preachers that day. Oh, there's really scholars, and real man.
Mushure mechinguva, vaiva nemumwe murume. Vakanga vambova nevaparidzi vakaisvonaka zuva iroro. Oh, vakanga vari vadzidzi chaivo, varume chaivo.
And I know I had no business up there with my seventh grade education standing before those fellows when he's go talk on theology.
Ini ndakabva ndaziva kuti ndakanga ndisingafanirwe kunge ndiri kumusoro ikoko nedzidzo yangu yegrade rechinomwe. Ndakamira pamberi pemachinda akadaro pavainge vachizotaura pamusoro pefundo yeBhaibheri.
But I thought, well, for this evening meeting, they'll certainly have their most foremost speaker for the evening.
Asinda kafunga, saka pamusangano wemanheru ano, vachange vaine mutauri wavo mukuru wemanheru ano.
And so, after a while, they said, elder somebody was going to speak, and an old colored man came out. And he looked to be about 85 years old.
Uye saka mushure mechinguva, vakati mutana ningi, ndiye akanga ari kuzotaura. Akanga ari mumwe mutana wechitema akauya, uye airatidzika kuva nemakore okuberekwa anenge makumi masere nemashanu.
And he had one of those old long, what we used to call down in the south, preacher coats, you know, kind of a swallowtail, you know, the strips up and down.
Uye akanga akapfeka rimwe riya rakare refu, iro rataidana kuti kunyika dzezasi, kuchamhembe, jasi remuparidzi, munoziva, raiva nebesu kunge nyenga nyenga, munoziva, rine mitsetse yaikwira nokudzika.
A little rim of white hair around his head. And he had to lead the old fellow out, he's so old.
Aive ne kadenderedzwa kevhudzi jena mumusoro wake, uye aitotungamirira mutana uyu kuuya akanga akwegura kwazvo.
He got out there and took his text from over in Job. He said, what was you when I laid the foundation of the world? The clown of you were the fastened.
Zvino akaenda apo ndokutora chidzidzo chake kubva muna Job akati, wakange uri piko pandakateya neyo dzenyika? Nditaurire padzakateiwa.
So when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy, what was you? God talking to Job.
Ndokuti, apo nyeredzi dzamangwanani dzaiimba pamwe chete, uye apo vanakomana vamwari vaidanidzira nomufaro, akati, wakange uripi? Mwari vachitaura naJob.
All the brethren that day have been preaching about the life of Christ and the coming of John, breaching the way between and so forth, very scholarly.
Saka hama dzose zuva iroro vainge vaparidza pamusoro peupenyu hwaKristu nekuuya kwaJohani achimira pamukaha nezvakadaro. Zviri zvefundo chaizvo.
But this old man didn't preach about anything was that going on down here on the earth. He took him up back under about 10 million years before the world was ever formed.
Asi mutana uyu haana kumboparidza pamusoro pechimwe chinhu chaiitika pano pasi. Akamutora ndokuenda naye seri kweseri angaita makore mamiriyoni gumi nyika isati yavambwa.
And brought him what was taken on in heaven then come down the horizontal rainbow. He done that all in about 5 minutes and one breath, looked like.
Ndokumuunza pane zvainge zvichiitika kudenga, zvino ndokudzika nemuraraungu wakatandavara. Zvose izvi akazviita mumaminetsi anenge mashanu, afema kamwe chete pakurakidzika kwazvo.
When he got through, he jumped up in the air about 3 feet, looked to me like, and kicked his heels together, come clipping around there, and he had twice as much room as I got.
Paakapedza, akachirikira mudenga mafita angaite matatu pakuona kwangu saizvozvo. Ndokurovanisa zvitsitsinho zvake pamwe chete, ndokuuyapo achiridza makumbo ipapo. Zvino akanga aine nzvimbo yakapetwa kaviri kudarika yandiinayo.
He said, you just ain't got enough room up here for me to preach, and he sat down.
Akati, hamuna nzvimbo yakakwana kumusoro kuno yokuti ndiparidze, ndokunogara pasi.
Well, that's what I need. If that'll make an old man feel like that, what would it do me if I ever found that fountain of youth?
Ndakafunga, ndizvo zvandiri kuda. Kana zvichiita kuti mutana aite manzwira akadaro, zvinozondiite iwo ini kana ndichinge ndawana icho chitubu cheujaya.
Old man 85 years old and could act like that. Well, my, he came out there, he's kind of holy, but I noticed when that spirit struck him, he renewed his youth like the eagle.
Mutana ane makore makumi masere nemashanu, uye achikwanisa kuita zvakadaro. Zvakanaka, ini zvangu. Paakauya ipapo aiita zvokunge aibatirira. Asi ndakacherechedza apo mweya wakamurova akavandudza ujaya hwake sechapungu, munoziva.
Now, over in the book of St. Luke, I would like to read just a little verse or two for just a few words here to blend in with something that been said and all together in the hymns that's been sang.
Zvino umo mubhuku ramutsvene Ruka ndiri kuda kungoverenga ndima duku kana mbiri kungoitira mashoko mashoma pano kuti zvibatane nezvimwe zvataurwa uye zvose pamwe chete nedzimbo dzaimbwa.
The Lord add his blessings to the reading. St. Luke 19.
Uye ishe vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kwa mutsvene Ruka 19.
And Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, which was a chief among the publicans, and he was rich.
Jesu akapinda nemuJericho, akapfuura napakati. Tarira, murume waivapo ainzi Zacchaeus. iye akanga ari mukuru wevateresi uye aiva mupfumi.
And he sought to see Jesus who he was and could not because of the press. He was a little statue.
Akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani, asi wakanga asingagoni nokuda kwemhomho, akanga akapfupika.
And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, or he was to pass that way.
Ipapo akamhanyira mberi akakwira mumuonde kuti amuone, nokuti wakanga opfuura napo.
And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house.
Zino Jesu akati achisvikapo, akatarisa kumusoro akamuona akati, Zakeo, gurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako.
It must have been an awful bad night. The little fellow hadn't slept at all. He just rolled and tossed around all night.
Waifanira kunge waive usiku wakashata. Muchinda muduku haana kutomborara nepaduku pose. Aingopinduka pinduka nekushanyarika shanyarika usiku wose.
We're all acquainted with those kinds of nights. Can't rest, can't go to sleep. And you just rolled all night tossing around.
Tose tinoziva usiku hwakadaro. Haukwanise kuzorora, haukwanise kukotsira. Nokudaro, aingopinduka pinduka usiku wose, achingoshanyarika shanyarika.
You know, his wife Rebecca, she was a believer, and she was interested in her husband, who had a business in Jericho. And he belonged to many societies of that day, no doubt.
Munoziva, mudzimai wake Rebecca, aiva mutendi. Uye akanga aine hanya nemurume wake, akanga aine mabhizimisi muJericho. Zino akanga ari nengo yemasociety akawanda ezuva iroro pasina kupokana.
And Rebecca had got acquainted with a prophet named Jesus of Nazareth, who they claimed to be the Son of God. And she was interested in her husband meeting this man.
Zvino Rebecca akanga azivana nemumwe muprofita ainzi Jesu weNazareta, uyo wavaiti mwanakomana waMwari. Zvino akanga achida kuti murume wake asangane nemurume uyu.
Because she knew that the Jewish people had been taught that if a man was a prophet, that what he said would come to pass. But if what he said did not come to pass, then don't hear him.
Nokuti aiziva kuti vanhu vechiJudha vakanga vakadzidziswa kuti kana munhu ari muprofita kuti izvo zvaaitaura zvaiitika. Asi kana zvaanenge ataura zvikasaitika, zvadaro musamuteerere.
God had left the word to them by his prophets. That's how a prophet was identified.
Mwari vakange vavasiira shoko iroro kubudikidza nevaprofita vavo. Ndiko kuzivikanwa kwaiitwa muprofita.
The great lawgiver Moses, he also had left the commandment, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. It shall come to pass that whosoever shall not hear this prophet will be cut off from among the people.
Zvino mupiwe mutemo mukuru Moses, na iyeo akanga asiya murayiro. Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita wakafanana neni. Zvichaitika kuti ani nani asinganzwi muprofita uyu achagurwa kubva pakati pevanhu.
And Rebecca was fully persuaded when she seen Jesus of Nazareth could stand and tell the persons the things that were in their heart.
Zvino Rebecca akanga akanyatsogutsikana paakaona Jesu weNazareta achigona kumira achiudza vanhu zvakanga zviri mumoyo mavo.
Predict things that was to happen come just exactly the way he said it. Never fail one time. And he was correctly on the word of God, she believed it.
Achifano taura zvinhu zvaizoitika zvichitozoitika chaizvo sekutaura kwake pasina kana kamwe pazvakambokundika uye akanga anyatsomira nemazvo pashoko ramwari mudzimai akazvitenda.
But Zacchaeus, her husband, had got mixed up. Well, the real truth of it was he had never seen Jesus. And truly, that's a bad thing to try to judge a man before you hear him. Should never do that.
Asi Zakeo murume wake akanga avhiringika. Uye zvino chokwadi chaicho chazo ndechekuti akanga asati amboona Jesu. Zviro kwazvo ichi chinhu chakaipa. Kufanotonga munhu usati wamunzwa. Haufaniri kudaro.
Many times we are still guilty of that in this day. We hear of a man and before we even talk to him, we done passed our opinion on him. But somebody else's opinion. And it's not a good thing. We ought to go see for ourselves.
Nguva zhinji tine mhosva yekudaro muzuva rino. Tinonzwa pamusoro pemumwe munhu. Zvino tisati tatombotaura naye tichiri tatotaura zvatinofunga pamusoro pake kare zviri maererano nemaonero emumwe munhu. Zvino hachisi chinhu chakanaka. Tinofanira kuenda tonozvionera.
Like it was said one time, could any good thing come out of Nazareth?
Sekutaurwa kwazvakamboitwa pane imwe nguva, pane chakanakawo here chingabuda kubva muNazareta?
When Philip had went to see Nathanael and found him under a tree, and he said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
Apo Filipi akanga aenda kunoona Natanieri, ndokumuwana ari pasi pemuti, zvino iye akati, uya uone uyo watawana Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa.
He said, now could there be any good thing come out of Nazareth? He gave him one of the best words that he could have given him. Come see. Don't sit home and criticize. Come see for yourself.
Akati, zvino pangave nechakanakawo here chingabuda kubva muNazareta? Akamupa rimwe remashoko akaisvonakisa pane aigona kunge akamupa. Uya uone. Usagara kumba uchitsoropodza. Uya uzvionere.
And when he came, Jesus saw him coming up. He said, behold an Israelite in whom there is no guile.
Zvino paakauya, Jesu akamuona achiuya akati, tarirai muIsraeri, asina nduru.
He said, Rabbi, which means teacher, when did you know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. That was enough.
Akati, Rabbi, zvinoreva kuti mudzidzisi, ko makandiziva rini? Akati, Filipi asati akudana, pawakange uri pasi pemuti, ndakakuona. Zvakabva zvaringana.
He said, Rabbi, thou art the son of God. Thou art the king of Israel because he saw the very word that Moses had said would take place. They hadn't had a prophet for 400 years, and here was a man exactly on the word.
Ndokuti Rabbi, muri mwanakomana waMwari, ndimi mambo weIsraeri. Nokuti akanga aona shoko chairo, iro rakataurwa naMoses kuti raizoitika. Vakange vasina kunge vamboona muprofita kwemakore mazana mana. Zvino heunoi murume ainge ari pashoko chaipo.
How that little woman at the well of Samaria must have felt when she came out to get some water one day. And there sat a man, a Jew. He must have looked about 50 years old, although he's only 30. His work must have brought him down.
Kuti mudzimai muduku uya patsime reSamaria anofanira kunge akanzwa sei. Paya paakauya kuzochera mvura rimwe zuva, zvino pakange pagere mumwe murume muJudha anofanira kunge airatidzika kuva nemakore makumi mashanu okuberekwa, kunyange zvake aiva nemakore makumi matatu. Basa rake ndiro raifanira kunge rakamusakadza.
When they were having the feast of tabernacles, and they were all rejoicing, and Jesus cried, as it was quoted a while ago, come unto me.
Pavainge vaine mutambo we wematumba vose vainge vachifara Jesu akadanidzira sekutaurwa kwazvaitwa munguva yapfuura uyai kwandiri.
So then he began to give his great lecture and the Jews said to him, do you mean you've seen Abraham and you're a man not over 50 years old? Say you've seen Abraham, now we know you're mad. And the word mad there means crazy.
Saka ipapo akatanga kupa dzidziso yake huru. Zvino ma Juda akati kwaari, uri kureva here kuti wakaona Abrahama? Uye iwe uri murume ane makore asingadariki makumi mashanu. Unoti wakaona Abrahama? Zvino tave kuziva kuti unopenga. Zvino inzwi pano rokuti kupenga zvinoreva kusangana musoro.
We know you're crazy, you got a devil. He said, before Abraham was, I am. That was I am that spoke to Moses in the burning bush.
Dino ziva kuti wakasangana musoro une dimoni. Akati, Abraham asati avepo, ndiripo. Akanga ari ndiri, akataura na Moses mugwenzira ipfuta.
And we noticed that when he was setting, he had need go by Samaria because Israel had heard the message and he was coming now to the three races, the Jews, Gentiles, and Samaritans, Ham, Shem, and Japheth's people.
Zino, tinocherecheza kuti paakange agere, aifanirwa kupfuura nemusamaria, nokuti Israeri yakanga yanzwa maridzo, uye akanga ari kuuya zino kundudzi nhatu, maJudha, maEdheni, nemasamaria, vanhu vaHam, Shemu na Japheth.
And the gospel must be introduced to them and come to the city called Sychar. And there, sitting on the well, and send his disciples into the city to get food.
Zvino iye, evangeri inofanirwa kuziviswa kwavari. Zvino akasvika paguta rinonzi Sychar. Zvino ipapo agere patsime. Akatuma vadzidzi vake muguta kuti vanotenga chokudya.
A little woman came out. We'd call her today, well, maybe the red light, some foul name, you know what I mean.
Mumwe mudzimai muduku akabuda. Tingamudana nhasi kuti zvakanaka zvimwe kuda chipfeve, rimwe zita rokunyomba, munoziva zvandiri kureva.
And so she seen Jesus, I mean she never saw Jesus sitting over just an ordinary Jewish man sitting against the wall of the little well out the end of the street of the where the city come to get their water, and this little fellow sitting there unnoticed.
Zvino akaona Jesu, ndinoreva kuti haana kumboona Jesu agerepo aingova murume wechiJudha wamazuva ose aiva agere pamadziro etsime duku kunze panoperera mugwagwa we apo guta raiuya kuzotora mvura yaro. Muchinda muduku uyu akange agerepo pasina aimucherechedza.
She came up maybe about 11 o'clock in the day to get the water, the family's water for the day, and she let down the bucket to get it. And before she could wind it up, she heard someone say, bring me a drink.
Mudzimai akauya kuma 11 o'clock dzezuva kuzochera mvura, mvura yemhuri yezuva iroro. Zvino akadzikisa chirongo kuti achere mvura. Zvino asati atanga kuidhaya achiiburitsa kunze, akanzwa mumwe munhu achiti, ndiunzirewo mvura yekunwa.
She looked over and seen it was a Jew. And she might have said something like this, sir, it's not customary for you to say such a thing. I am a Samaritan, you're a Jew. We have no, there's a segregation here. We don't have such dealings with each other.
Akatarisa ndokuona kuti aiva muJudha. Zvino mudzimai aigona kunga akataura achiti, changamire, hazvisi patsika dzedu kuti imi mutaure zvakadaro. Ini ndiri muSamaria, imi muri muJudha, uye hatina pane rusarura ganda pano, hatidyidzane nenzira yakadaro.
And he went to speaking. The course went on about whether she worship at Jerusalem. He said, we Jews know what we worship. For salvation is of the Jews.
Zvino akaenderera achitaura. Hurukuro yakaenderera mberi maererano nezvokunamata paJerusarema kana kuti kwete. Akati, isu maJudha tinoziva zvatinonamata, nokuti ruponeso ndwerwe maJudha.
And the horse went on for a while, and after a while he said to her, "Go get your husband and come here." She said, "I have no husband."
Zvino hurukuro yakaenderera mberi kwechinguva. Mushure mechinguva akati kumudzimai, "Enda unotora murume wako mugouya pano." Akati, "Handina murume."
Said, "You have said the truth. Or you've had five husbands, and the one you're living with now is not your husband."
Akati, "Wataura chokwadi, nokuti wakava navarume vashanu, uye uyo wauri kugara naye zvino haasi murume wako."
She said, "Sir, I perceive that you're a prophet. I see they hadn't had a prophet for 400 years, since Malachi." Said, "I perceive that you are a prophet."
Akati, "Changamire, ndiri kuona kuti muri muprofita." Zvino chionai, vakange vasina kumbova nemuprofita kwemakore mazana mana, kubva pana Maraki. Akati, "Ndiri kuona kuti muri muprofita."
We know when Messiah cometh, he'll tell us these things. That would be the sign of a prophet. When Messiah cometh, he'll tell us these things.
Tinoziva kuti kana Mesiya auya, achatiudza zvinhu izvi. Ndicho chaizenge chiri chiratidzo chemuprofita. Kana Mesiya achinga auya, achatiudza zvinhu izvi.
Jesus said, "I'm he that speaks with you." She ran into the city and said, "Come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?"
Jesu akati, "Ndini iye ari kutaura newe." Akamhanyira muguta ndokuti, "Uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita. Handiye here Mesiya wacho?"
How that light first broke forth upon a little woman in that condition.
Chiedza chakatanga kujeka sei pamudzimai muduku akanga ari muchinhano chakadaro.
What a rebuke it was to those priests of the temple of that day who seen him do that same thing and called him Beelzebub, a devil, unclean spirit doing these works, when the scripture so plainly vindicating that it would be the Messiah.
Kwakave kutsiurwa kwakadini kuvaprisita vomutemberi vezuva iroro, vakamuona achiita chinhu chimwe chete, vakamudana kuti Beelzebub, dimoni, mweya wetsvina uchiita mabasa akadaro, apo gwaro richisimbisa nepachena kuti anenge ari Mesiya.
Now Rebecca had seen all this, and she was anxious that her husband could once set where Jesus of Nazareth was, and she understood that he was to be in Jericho, her city, that day.
Zvinoti, Rebecca akanga aona zvose izvi. Zvino akanga aine shungu dzekuti murume wake agogara kamwe zvako panenge paina Jesu weNazareta. Zvino akanzwisisa kuti akanga achizouya kuJeriko, guta rake zuva iroro.
And she got to praying for him. Now I hope these many Rebeccas here tonight that you will pray for your husband that sometime Jesus will pass their way. And she prayed all night as we'd make it a drama.
Zvino akatanga kumunamatira. Ndine tariro yekuti pana vana Rebecca vakawanda pano manheru ano, kuti uchanamatira murume wako, kuti pane imwe nguva Jesu agopfuura nepanzira yavo. Zvino akanga anamata usiku hose, apo tingauite mutambo.
And you know, when someone goes to praying for you sincerely, you don't get no rest. You can tell there's something is taking place.
Uye munoziva, kana mumwe munhu akange ari kukunamatira zvakaperera, iwe hauwane zororo, unokwanisa kuziva kuti pane zviri kuitika.
And then towards morning we'd say Zacchaeus had a habit of getting up rather late, because perhaps we'll say he had a restaurant and he let the his management and so forth take care of this business.
Zvino mangwanani oda kusvika, tingangoti Zakeo akanga aine tsika yekunonoka kumuka, nokuti zvimwe kuda tingati akanga aine restaurant. Zvino aiita kuti mamaneja ake nevamwe Vatarire bizimisi rake.
But that morning he got up real early, groomed himself real nice, and put on his best garments. And Rebecca, after praying through the night and seeing he was very restless,
asi mangwanani iwayo, akamuka mangwanani ngwanani, ndoku zishongeza zakanaka kwazo, ndoku pfeka hanzu dzake dzakanakisisa. Zino Rebecca mushure mekunge ana mata usiku wose, uye achiona kuti akange asina kugadzikana.
And listen, Rebecca, when you see your Zacchaeus getting kind of restless, just remember God's answering prayer. You see, that's the way it happens.
Zino terera Rebecca, ukaona Zacchaeus wako asisina kugadzikana. Ingorangarira, mwari vari kupindura manamato. Munoona, ndiyo nzira zino itika nayo.
When you see him getting so he can't give you a good word, just remember, keep holding on. It isn't long till God's going to pass him by that way.
Ukamona shika pokuta acha kwanisi kukupindura neshoko rakanaka. Singorangarira. Ramba wakabatirira. Azisi kuzotora nguva refu kuti mwari vapfure nepari ipapo.
He got real restless. When he is up, put on his best garments, and I can see Rebecca turn over and say, Zacchaeus, you're up very early this morning, my dear.
Akanga asisina kunyatso gadzikana. Pakanga amuka, akapfeka hanzu dzake dzakanakisisa. Zvino ndinoona Rebecca achipinduka achiti, Zacchaeus, watomuka norungwana ngwana runo, mudiwa.
Oh yes, I just thought I'd step out for a bit of fresh air.
Oh, hongu, ndangoti, unoziva, ndangofunga kuti ndibude panze ndimbofefeterwa nemhepo yakachena.
He had on his mind, I couldn't get that fellow off of my mind. You know what I'm going to do? I'm going to go down there to the gate where he comes in, and when he comes in that gate, I'm going to give him a piece of my mind.
Asi, akanga aine mupfunga dzake. Ndatadza kubvisa muchinda uyu mupfungwa dzangu. Munoziva zvandiri kuzoita. Ndiri kuda kuenda zasi uko kusuo raachapinda naro. Zvino paanopinda nepasuo iroro, ndichamutaurira zviri mupfungwa dzangu.
For having my wife out these meetings and carrying on like this, I'm going to tell him what I think about him.
Kutora mudzimai wangu kumisangano iyo inokuita zvose izvi, ndiri kuda kumutaurira zvandinofunga pamusoro pake.
You know, usually people build up that kind of a complex, you know, just on hearing something.
Munoziva nguva zhinji vanhu vanozviumbira mamwe maonero, munoziva, kana vangonzwa chimwe chinhu.
So he got all groomed, he slipped down, he looked back up the house and see if there was anybody looking, and seemed like nobody's looking, but Rebecca was watching through the crack of the window, seeing what he did.
Saka akanyatso zvishongedza, ndokuverevedza achienda. Akatarisa kumashure kumba kuti aone kana paine ainge akamutarisa. Uye zvakaita sokunge pakanga pasina aimutarisa. Asi Rebecca akanga akatarisa nepamutswe wepawindo achiona zvaainge achiita.
Instead of turning down towards his restaurant, he went down towards Straight Street. You know, you usually find Jesus on Straight Street.
Zvino panzvimbo yokuti apote akananga restaurant yake, akadzika akananga kuna Straight Street. Munoziva, kazhinji unowana Jesu muna Straight Street. Ndizvozvo.
Straight in your business. You want to find him, be honest. Be sincere. Be straight with God and with man. Be straight with your neighbor.
Kururama mubhizimisi rako. Kana uchida kumuwana. Iva wakatendeka, iva wakaperera, iva wakarurama kuna mwari nekune vanhu, iva wakarurama kumuvakidzani wako.
So he slips down the street because he knew he was to enter at this certain gate. He'd been delayed a bit that morning because two blind men needed healing, as the scripture tells us. And he had healed those.
Saka anovereveza achidzika nemugwagwa. Nokuti aiziva kuti aizopinda nepane rimwe suo iri. Akange ati nonotswei zvishoma mangwanani iwayo, nokuti paiva nemapofu maviri akanga achida kupodzwa sekutaura kwemagwaro. Kwatiri zvino, akange avapodza.
And when he got down to the gate where Jesus was supposed to come in, you know, the Bible said he was kind of short in stature.
Zvino paakasvika pasuo apo Jesu aifanira kuzopinda napo, munoziva Bhaibheri rakati akanga akaita sokuti pfupi kei pamumhu.
And when he got there, some of those great big people were standing there and he couldn't even get a place to get up to see. It's hanging on the walls and everywhere.
Zvino paakasvikapo, vamwe vanhu vakuru vakanga vakamirapo zvokuti akatoshaya nzvimbo yokuti agokwanisa kumuona. Vakanga vakarembera pamadziro nekwese kwese.
You know, there's something about it that when Jesus comes around, it always tracks an attention somehow. They were there ready to sing Hosanna.
Munoziva, pane chimwe chinhu pazviri zvokuti kana Jesu achinga auya, nguva dzose zvinokwezva meso neimwe nzira. Vakanga varipo vagadzirira kuimba Hosanna.
And he said, now, I'll never be noticed, sure, and I won't be able to notice him, because he'll walk perhaps in the middle of the street with the bodyguard, and I won't be able to see this fellow.
Zvino ivo akati, zvino handisi kuzombocherechedzwa pano, uye handisi kuzokwanisa kumucherechedza, nokuti pamwe achafamba nepakati pemugwagwa aine muchengeti, zvino handisi kuzokwanisa kuona muchinda uyu.
But I do not believe that he's a prophet. Because I've been taught that the days of prophecy and the days of miracles is past. You know, time hasn't changed too much since then.
Asi handitendi kuti iye muprofita. Nokuti ndakadzidziswa kuti mazuva echiprofita nemazuva ezvishamiso akapfuura. Munoziva, nguva haina kumboshanduka zvakanyanya kubvira ipapo.
If God ever was God, he's still God. If he isn't, then he never was God. You can't just say he's God one time and not God the next.
Kana Mwari akange ari Mwari, achiri Mwari. Kana asiri, zvoreva kuti agara asiri Mwari. Zvino haukwanise kungoti ndi Mwari pane imwe nguva, onge asiri Mwari pane inotevera.
He doesn't get older. He can't change his mind. He's got to stay with his decisions. Therefore, you can rest assured that what he said, that he'll do.
Haachemberi, haagone kushandura pfungwa yake, anofanirwa kumira nesarudzo dzake, saka unokwanisa kugadzikana uchiziva kuti zvaanenge ataura ndizvo zvaanoita.
That's what Abraham believed God, called things which were contrary as though they were not, the things that seemed real, what his eyes could see, but it was contrary to the word of God, and he didn't even look at them.
Ndizvo zvacho, Abrahama akatenda Mwari, achitora zvinhu zvaipesana sekunge zvakange zvisipo. Zvinhu zvaiita sokunge zvemazviro kwazvo, zvaionekwa nemeso ake, asi zvichipesane neshoko raMwari. Zvino iye nokuti haana kana kumbozvitarisa.
He called them as they were not. He believed God. He never just held on for one day. He went on down through life 25 years before Isaac was ever born. And he got stronger all the time.
Akazvidana kuti hazvipo, akatenda Mwari. Haana kungobatirira kwezuva rimwe chete. Akafamba akadaro nemuhupenyu makore makumi maviri nemashanu, isaka asati atomboberekwa. Uye akawedzera pakusimba nguva dzose.
We today claim to be by grace and by the mercy and the adoption of by Christ that we become the seed of Abraham and we can't trust God 24 hours.
Isu nasi tinoti tiri nenyasha netsitsi pamwe nekugadzwa sevana naKristu kuti tinova mbeu ya Abrahama. Zvino hatigoni kuvimba naMwari zuva rimwe.
But the real seed of Abraham takes a hold of God's word and nothing's going to move him from it.
Asi mbeu chaiyo ya Abrahama inotora shoko raMwari zvokuti hapana chinomubvisa pariri.
God told Abraham when he was 75 years old and Sarah was 65, he's going to have a baby. Well, they went and got all the pins and birdie and got ready for it. That's right. Well, nothing going to stop them. They know it.
Mwari vakataurira Abrahama paakanga ane makore makumi manomwe nemashanu uye Sarai ne makore makumi matana tune mashanu kuti vaizowane mwana. Sei vakaenda vakanotenga zvipeneti nemanapken ndokumugadzirira. Ndizvozo hapana chakanga chichikwanisa kuvamisa vaiziziva.
The first 28 days passed, he said, how you feeling, Sarah? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How do you know God said so? That settles it.
Mazuva makumi maviri nemasere okutanga akapfuura akati, ko uri kunzwa sei, Sarah? Hapana mutsauko. Mwari ngaakudzwe, tiri kuzova naye zvakadaro. Unozviziva sei? Mwari vakataura kudaro. Ndizvozvo.
Next month, how do you feel? There's no difference. Well, it's a greater America than ever now. 2 months late, see.
Mwedzi wakatevera. Uri kunzwa sei? Hapana mutsauko. Zvakanaka. Chichave chishamiso chikuru kudarika zvino. Chanonoka nemwedzi miviri. Maona.
25 years. How you feeling, Sarah? No different. Glory to God, we'll have it anyhow. God said so.
Makore makumi maviri nemashanu. Uri kunzwa sei, Sarah? Hapana mutsauko. Mwari ngaakudzwe, tiri kuzova naye chete. Mwari vakataura kudaro.
And then we call ourselves the seed of Abraham. What God says, God is able to perform to do what he said he would do. I can't keep my word all the time. You can't neither. But he has to be God.
Zvino isu tozvidana kuti mbeu yaAbrahama. Mwari zvavanenge vataura, Mwari vanokwanisa kuzviita, kuita izvo zvavakati vaizoita. Handikwanisi kuchengeta shoko rangu nguva dzose, kana newewo haukwanisi, asi ivo vanotofanira kudaro kuti vave Mwari.
So, we find out that this man did not believe that, this little businessman of the city of Jericho. He had a great business. He thought he was doing all right, and he had favor with the priest and with the synagogue.
Saka tinoona kuti murume uyu akanga asingazvitendi muzvina bhizimisi muduku uyu wemuguta reJericho. Aiva nebhizimisi guru, aifunga kuti akanga ari kuita zvakanaka. Akanga achifarirwa nevapresita vesinagogu.
He had favor with the churches and the Kiwanis and many of the organizations of that day, as we would say. Still, that doesn't mean God yet.
Akange achifarirwa nemachechi, nemakiwanis, nemasangano akawanda ezuva iroro, sezvatingati. Kunyangwe zvakadaro, hazvireve Mwari zvakadaro.
Prosperity never means God always. Sometimes it's vice versa.
Budiriro haireve kuti ndimwari nguva dzose. Dzimwe nguva zvinoreva zvinotopesana.
God said when he was sitting in the field, told Israel in her own blood, then she was willing to serve him, but when she got sufficient, she thought she was, then didn't want more to do with him. Turned her back upon him.
Mwari vakati, pavakange ugere mumunda, vachitaurira Israeri, ari muropa rake, ipapo akanga achida kumushumira. Asipa akawana zvakakwana, ipapo akafunga kuti akange zvino akanga asisadi kuva nechekuita naye ndokumufuratira.
Isaiah got that example from Uzziah, the king. Because Uzziah was a great man. As long as he kept humble before God, he never played politics. He stayed with God and God blessed him. His kingdom was next to Solomon's.
Isaiah wakawana mienzaniso iwoyo kubva kuna mambo Uzziah. Nokuti Uzziah akanga ari munhu mukuru nguva dzose paainge akazvininipisa pamberi paMwari. Haana kumboita zvematongero enyika. Akagara pamwe naMwari, uye Mwari vakamuropafadza. Umambo hwake ndihwo hwaitevera hwaSoromoni.
But when he got self-centered, that's what's the trouble with the people today. Don't you never let that happen to this businessman's organization or you're gone to the dust like the rest of them.
Asi paakazova neundini, ndiro dambudziko rine vanhu nhasi. Musarega zvichiitika kusangano rino revana muzvina bhizimusi, kana kuti munoperera muvhu sezvakaita vamwe vose.
Whenever a people gets to a place to prosperity begins to blind their eyes from the word of God, they're on the rocks.
Kana vanhu vakasvika pokuti kubudirira kwave kutanga kupofomadza meso avo kubva pashoko ramwari vave panjodzi.
Uzziah was a great man, but he tried to take the place of a preacher one day to go in and burn incense, and the high priest with scores of other priests come told him, "You're not supposed to do that, you're a layman."
Uzziah akanga ari munhu mukuru, asi akaedza kutora nzvimbo yemuparidzi rimwe zuva ndokupinda achinopisa zvinonhuhwira. Zvino muprisita mukuru nerimwe boka ravaprisita vakawanda vakauya vakamutaurira, "Hamufaniri kuita zvakadaro, muri munhu wozvake."
You businessmen remember that too. We preachers have enough hard time keeping this thing straight. It's not for laymen. Laymen has their part, but the pulpit's for the minister. It's ordained. God sits in a church man for these things.
Uye imi vana muzvina bhizimisi, zvirangarireiwo izvozvo zvekare. Isu vaparidzi tine nguva yakaoma kuchengetedza chinhu ichi chakatwasanuka. Hachisi chevanhuwo zvavo. Vanhuwo zvavo vane chikamu chavo, asi pulupiti ndeye vashumiri vakagadzwa. Mwari vanogadza muchechi varume vanoita zvinhu izvozvi.
And then we find out that he took the censer and went in anyhow, and God struck him with leprosy, and he died a leper.
Zvino tinoona kuti akatora mudziyo wekupfungaidza zvinonhuhwira ndokupindamo zvakadaro. Nokudaro Mwari vakamurova nemaperembudzi, hakafa ine maperembudzi.
See, when we get exalted up, Zacchaeus is almost in that condition. He was prosperous. He stood in good with the rabbi. He stood in good with all the societies. So he thought if he got in some trouble, he'd get backed up. The Sanhedrin was right for him.
Munoona, kana tichinge tazvisimudzira, Zakeo akapotsa ave muchinano chakadaro. Akanga abudirira, aiwirirana navarabhi, aiwirirana nemasociety ose. Saka akafunga kuti kana akapinda mudambudziko, aiwana tsigiro veSanhedrin vakanga vari kudivi rake.
He stands at the gate, he's going to do something now. He's going to walk out and take this guy and tell him to his face, "You're a false prophet."
Akamira pasuo, pane zvaari kuda kuita zvino. Ari kuda kuzoenda anotarisana nemuchinda uyu, omutaurira kumeso kwake, "Uri muprofita wenhema."
Nothing to you. You're just only taking a mental telepathy and deceiving the people. See, you never stop to read the word. That's where the mistake's made today.
Hapana zvauri iwe. Uri kungoita zvokuverenga pfungwa dzevanhu, uchinyengera vanhu. Munoona, haana kumbomira achiverenga shoko. Ndipo panokanganiswa nhasi.
If Israel would have did that instead of doing what they did, they'd been better off today. But they had to be done that way. It had to be fulfilled. Their eyes to be blinded, that we would have an opportunity. That meant for that, where would we been? Notice.
Dai Israeli yakaita izvozvo, panzvimbo pokuita zvavakaita, vangadai vari muchinano chiri nani nhasi. Asi vaifanirwa kuitwa saizvozvo. Vaifanira kuzadzikiswa kuti meso avo apofomadzwe, kuitira kuti isu tigowanawo mukana. Dai zvisiri izvozvo, tingadai tiri kupi? Cherechedzai.
But when he got there, he finds out that he can't even see nothing. He can't see the street. There's just so many people gathered around everywhere.
Asi paakasvika ikoko, akaona kuti hapana kana chaaigona kuona. Haasi kuona mugwagwa. Pane vanhu vakawanda kwazvo vakaungana kwese kwese.
So he thinks, "You know what? He's going up. They tell me Rebecca told me that today he was going to eat it at Labinsky. I hope there's no Labinsky here. But his restaurant, his competitor."
Saka anofunga, "Munombo zivei, ari kuenda kumusoro. Vanonditaurira Rabeka anditaurira kuti nhasi ari kunodya kwava Lavinsky. Ndine tariro yekuti hamuna Lavinsky muno. Asi restaurant yake yemukwikwidzani wake."
So he's going to eat over to his restaurant perhaps. "So I know to get there we'll have to go down, turn off a straight street here down Hallelujah Avenue, we're calling it. I'm crude names, but I'll just do that to make my drama."
Saka ari kuenda kunodyira kurestaurant yake zvichida, Saka, ndinoziva kuti usvikeko tinofanira kudzika totsauka tichibva muna Straight Street. Todzika na Hallelujah Avenue. Tichaidana kudaro. Aya, mazitawo zvavo asi ndinongozviitira kugadzira mutambo wangu.
And we have to turn the corner here off a Straight Street to Hallelujah Avenue. You just keep that street long enough and you'll get on Hallelujah Avenue. Just stay straight.
Zvino tinozokomuka pakona apo inobva muna Straight Street topinda muna Hallelujah Avenue. Ingoramba uri mumugwagwa uyu kwekachinambwe unozosvika muna Hallelujah Avenue. Ramba uchifamba zvakarurama.
So he goes down quickly, he said, I'm little in stature, groomed his little self, pulled his beard down, seen his perfume just right, his nails all polished.
Saka anodzikako nokukurumidza akati ndiri mupfupi pamumhu. Ndokunyatsozvigadzirisa pachake, ndokudhonzera ndebvu dzake pasi, ndokuona kuti akange achinyatsonhuwirira zvakanaka, nzara dzake dzakanyatsokwenenzverwa.
Stood on the corner, said, I'll see him when he passes by, and I'll tell him what I think of him when he passes by. So he stands on the corner.
Ndokumira pakona achiti, ndichamuona kana ave kupfuura, zvino ndichamutaurira zvandinofunga pamusoro pake. Kana ave kupfuura. Zvino anomira pakona.
He got to thinking, you know what? That same group will follow him. They'll be right here and they'll just, well, I'm so little I'll never be able to see him. So I won't do much good standing here. I will be no better off here than I was down there.
Zvino akatanga kufunga. Munombozivei, boka rimwe chete riya richamutevera. Vachange vari pano chaipo, uye vachange ndiri mudukusa. Handisi kuzokwanisa kumuona, saka hazvina zvazvinondibatsira kuramba ndakamira pano. Handisi kuzova ndiri nani pano kudarika zvandanga ndiri zasi uko.
And you know believe what I'll do? Here's a sycamore tree standing here. So I believe I'll just get up in this sycamore tree, and then I'll be able to see him and get a good look at him when he passes by.
Uye, munoziva, ndinotenda zvandichaita. Pano pane muonde wakamira pano. Saka ndinotenda ndichakwira mumuti uyu wemuonde. Ipapo ndichazokwanisa kumuona nekunyatsomuongorora paanenge achipfuura.
So he'll never see me up there in a tree, and there's a limb that runs out there, and I'll just sit around that limb and watch him when he comes in view and when he goes out of view. And I'll get a good look at this fellow.
Saka haasi kuzondiona ndiri kumusoro uko mumuti uyo. Zvino pane bazi rinobuda rakananga neuko. Zvino ndichagara pabazi iroro. Ndomutarisa paanenge ave kuoneka, uye nepaanenge asisaoneki. Ndichanyatsotarisa zvakanaka muchinda uyu.
And so, first thing you know, he began to try to see how high the first limb was, and it was a little out of his reach.
Saka, zvino, chinhu chekutanga munoziva, akatanga kuedza kuona kuti bazi rokutanga raiva mudenga zvakadini. Zvino rakanga richipfuurira zvishoma paaisvikira.
You know, really the first step is just a little out of our reach. We have to accept it by faith. It's just a little more than the human mind can explain.
Munoziva, zviro kwazvo dano rokutanga riri nechekure zvishoma nepatinosvikira. Tinofanira kuzvigamuchira nokutenda. Hongu, zvinotidarikei zvishoma zvinogona kutsanangurwa nepfungwa yemunhu.
You can't explain God. If you do, then he's no more accepted by faith. You have to believe him. He that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him.
Haukwanise kutsanangura Mwari. Kana ukazviita, ipapo anenge asisagamuchirwe nokutenda. Unofanira kumutenda. Uye anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti iye ndiye, uye kuti mupi wemubayiro kune avo vanomutsvaka nemoyo wese.
So we find this notable little fellow, one of the businessmen of the city. He said, now how will I get up? And perhaps maybe the garbage disposal hadn't come by that morning. And there was some cans sitting in the corner full of the carrying in the city.
Zaka tinoona muchinda mpfupi uyu, anozivikanwa, mumwe wevana muzvina bhizimusi muguta. Akati, zvino, ko ndichakwira sei? Zvimwe kuda vanotakura mabhini vakanga vasati vapfuura mangwanani iwayo. Zino pakanga paine mamwe mabhini akanga ari pakona azere nemarara emuguta.
So he said if I could get a hold of that can, I could reach up and get a hold of the limb. Strange how God gets man to do things ridiculous.
Saka vaka akati kana ndikakwanisa kutora bhini iro ndinokwanisa kuzosvikira ndobva ndabata bazi racho. Zvinoshamisa kuti Mwari vanoita kuti munhu aite zvinhu zvisingatarisirwe.
So but you know, if you're determined you want to see Jesus, you'll do things ridiculous. If you're determined you want to, you're really sincere, you want to really know what it's all about.
Saka asi munoziva kana vakatsunga kuti uri kuda kuona Jesu unoita zvinhu zvisingatarisirwe. Kana vakatsunga kuti uri kuda wakanyatsoperera uri kuda kunyatsoziva kuti zviri kumborevei.
And that was Zacchaeus' opinion. He wanted to find out what all this was about he'd been hearing.
Ndiyo pfungwa yakanga iina Zakeo. Aida kuziva kuti zvose izvi zvaimborevei izvo zvaanga achinzwa.
So he says, now there's nobody around, so I'll slip over and get a hold of the garbage can and pull it out here. And get out here to the tree, and then I can get up on the first limb and get up over the street when he passes by.
Saka anoti, zvino hapana aripo, saka ndichangoverevedza, ndonotora bhini, ndoridhonzera kuno, ndoenda uko kumuti, zvino ndinozogona kukwira bazi rekutanga, ndokwira pamusoro pemugwagwa, paanenge ave kupfuura.
But when he started to pull the can, it was too heavy for him to pull. He was kind of a short man, small in stature. The only thing to do then, he'd have to pack it. Now he had on his good clothes.
Asi pakatanga kudonza bhini, rakamuremera kuti aitere kudonza. Akange ari murume akati pfupi kei, aine mhumhu mudiki. Chinhu choga chaigona kuita ipapo, aitozoita rokutakura. Zvino akanga akapfeka hanzu dzake dzakanaka.
See how the devil does? He just tries to put everything in your way. So he'll move everything, every doubt, every flaw that he can to keep you from seeing what's truth. He's just good at doing that.
Munoona zvinoitwa nadhiabhori. Anongoedza kuisa zvinhu zvose munzira yako. Saka anofambisa zvinhu zvose kupokana kwose, mhosho yose yaanokwanisa. Kukudzivisa kuti usaone chokwadi. Anonyatso zvikwanisa izvozvo.
So I got on my best clothes, he might have said. And here if I take hold of that garbage can, I'll get dirty.
Saka ini ndakapfeka hanzu dzangu dzakanakisisa, aigona kunge akadaro. Zvino pano ini kana ndikatora bhini iri, ndinozosviba.
You know, there's some people thinks to set in a meeting like this might get you a little dirty, kind of amongst the society or the celebrity of the city. But if you're really determined to see Jesus, you'll come anyhow. That's right.
Munoziva, pane vamwe vanhu vanofunga kuti ukagara mumusangano wakaita seuno, unogona kusviba zvishoma pakati pevanhu vemunharaunda nevanhu vane mukurumbira vemuguta. Asi kana wakanyatsotsunga kuona Jesu, unouya zvakadaro. Ndizvozvo.
So there's only one thing to do. If a man is determined to see Christ, there's nothing going to stop him. So he reaches down and gets a hold to this garbage can, and here he comes.
Saka, pane chinhu chimwe chete chokuita kana munhu atsunga kuona Kristu. Hapana chinhu chinomumisa. Saka anokotama obva abata bhini iri. Zvino hoyo ouya.
Just about the time he got hugged up in his arms good, his competitors come around the corner, two or three of them. Said, well, look at Zacchaeus. He has changed his position. He works for the city now.
Panguva iyo akanga achangori pakatira mumaoko ake zvakanaka. Vakwikwidzani vake vakabuda nepakona, vaviri kana vatatu vavo. Vakati, saka honai Zakeo. Ashandura basa rake. Ave kushandira guta zvino.
I imagine his little face got awful red. I wonder tonight if the boss would walk in and see some of you businessmen, you're sitting in a meeting like this, it's called Holy Rollers. one of your feet, so you're already identified, so might as well sit still now.
Ndinofungidzira kuti uso hwake huduku hwakatsvuka zvikuru. Handizivi manheru ano kana mukuru wekubasa akapinda muno oona vamwe venyu varume vana muzvina bhizimisi vari muno mugere mumusangano wakaita seuno unonzi vaumburuki vatsvene. Handizivi kana chiso chako zvakanaka watozivikanwa, saka chitongoramba hako wakagara wakaterama zvino.
Zacchaeus done had in his arms, he done give away, and you done got in here, so you might just sit still, go on through with it. Sitting in there.
Zacchaeus akanga atova naro mumaoko ake, akanga atoonekwa. Zvino iwe wapinda muno, saka chitongogara hako wakaterama, wochingoenderera mberi nayo, wakagara muno.
He had his arm around the garbage pail. What a thing for a businessman. Here he comes, his face red, and I'm saying, well, what do you know, Zacchaeus?
Akange akamonera ruoko rwake pabhini. Chaive chinhu chakadini kuda muzvina bhizimisi. Hoyo wouya, chiso chake chakatsvuka, zvino achiti, saka unomboziveiko, Zacchaeus?
You know, it had been pretty sharp, the business hadn't. So he finds out, say, here he is now, he's working for the city. I know his business is bad. Look what kind of a job he's got.
Munoziva, zvanga zvakaoma kubhizimisi uko. Ndizvo zvakaona vakati, uyo ari pano, zvino ave kushandira guta. Ndinoziva kuti bhizimisi rake harisi kuita zvakanaka. Tarirai muone basa rava naro.
He was determined to see Jesus, regardless. He had heard about it, and he wanted to know for himself.
Akange atsunga kuona Jesu. Zvisinei. Akange anzwa nezvazvo. Zvino akange ari kuda kuzvizivira.
I would to God that every man would take that attitude. If you've ever heard of him, find out. He's not dead. He's alive. Just as much here in this place tonight as he was on the shores of Galilee.
Ndingade kuti munhu wose atore maonero akadaro kuna Mwari. Kana wakambonzwa nezvake, zvitsvagire woga. Haana kufa, mupenyu. Angori pano manheru ano zvimwe chete sezvaaive ari pamahombekombe eGarirea.
Though I'm with you always, even to the end of the world, the works that I do shall you do also. That isn't so, then he was a false Messiah. He wasn't the Messiah that he's supposed to be.
Tarirai ndinemi nguva dzose kusvika kumagume enyika. Mabasa andinoita muchaaitawo. Kana zvisiri izvo, zvino akanga ari Mesiya wenhema. Akanga asiri iye Mesiya sezvaaifanira kuve.
But if he does maintain and keep his promise, he's still God that makes himself known to the people. He'd have to do the same things he did. That's his way of doing things. He'd have to show himself the way he did then.
Asi kana ari anochengetedza nekuzadzisa vimbiso yake, achiri Mwari anozvizivisa kuvanhu, anotofanira kuita zvinhu zvimwe chete sezvaakamboita. Ndiwo maitiro aanoita zvinhu. Anofanira kuzviratidza sezvaakamboita kare.
Hebrews 13:8, Paul speaking to the Jews. He said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, he must be the same in principle, the same in power, the same in everything that he was. He must be the same today.
Vahebheru 13:8, Paulo achitaura kuvajudha akati, Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro, nasi nokusingaperi. Saka anofanira kuva mumwe chete pamaitiro, mumwe chete pasimba, mumwe chete pane zvose izvo aive. Anofanirwa kuva zvimwezvo nhasi.
Sometimes we see the works of God. I know there's hypocrisy mixed with it. When you find a bogus dollar, what does that speak to you, you businessman?
Dzimwe nguva tinoona mabasa aMwari. Ndinoziva kuti pane unyengeri unosanganiswa imomo. Paunowana dhora renhema. Zvino taurei kwamuri imi vana muzvina bhizimisi.
Will you take all the money out of the bank and throw it in the river because you found a bogus dollar? That bogus dollar only means that there's a real dollar it's made off of.
Unorega here? unotora here mari yako yose kubva mubhanga woikandira murukova nokuti wawana dhora renhema. Dhora renhema rinongoreva kuti pane dhora rechokwadi parakatorwa kuti rizogadzirwa.
And Pentecost is full of carnal impersonations. But what does it mean? There's a real one there somewhere. It's somebody trying to impersonate something that somebody else really has.
Zvino Pentecost yakazara nekutevedzera kwepanyama. Asi zvinorevei, pane chechokwadi pane imwe nzvimbo. Mumwe munhu ari kuedza kutevedzera chimwe chinhu icho mumwe munhu atori nacho.
It's only a meal ticket. It's only a something that's genuine behind the thing that somebody's trying to impersonate.
Yangova nzira yekutsvaga nayo kurarama. Chinongori chechimwe chinhu chechokwadi chiri kuseri kwechinhu chiri kuedza kutevedzerwa nemumwe munhu.
So we find Zacchaeus gets his garbage pail. And his competitors going down the street laughing at him, but it didn't make any difference. He was determined to see Jesus. Then he'd have an opinion of him.
Saka tinoona Zakeo anotora bhini rake apo vakwikwidzani vake vaifamba mumugwagwa vachimuseka. Asi hazvina mutsauko wazvakaita, akanga atsunga kuona Jesu. Ipapo aizova nemaonero ake pamusoro pake.
We could just get that feeling among us. We could just be determined that we're going to find out what this is all about. If it's a truth, if God be God's servant. Elijah the prophet said that on top of Mount Carmel.
Tinogona kuwana manzwiro akadai pakati pedu. Kana tikangotsunga moyo kuti tichida kuziva kuti izvi zvose zviri kumborevei. Kana chiri chokwadi, kana Mwari ari Mwari, mushumirei. Eliya muprofita akazvitaura pamusoro pegomo reKameri.
If God be God, serve him. If Baal be God, serve him. If Jesus Christ can't declare himself just the same as he always was, then he did not raise from the dead.
Kana Mwari ari Mwari, mushumirei. Kana Bari ari Mwari, mushumirei. Kana Jesu Kristu asingakwanisi kuzviratidza angori zvimwe chete sezvaagara ari, saka zvoreva kuti haana kumuka kubva mukufa.
If we only try to get the people in upon a psychological appeal, if we can only change them from Methodist to Baptist or Baptist to Pentecostal, what is it? It's a bunch of psychology. It's right.
Kana tikaedza kuunza vanhu mukati nokuda kwezvinobata pfungwa, kana tikangokwanisa kuvashandura kubva kuva Methodist kuva Baptist, kana Baptist kuva Pentecost, chii zvinhu zvepfungwa? Ndizvozvo.
A living God who created heavens and earth is still the same creator. He's still in principle the same God that he ever was.
Mwari mupenyu akasika denga nenyika, achiri musiki mumwechete, achiri pamaitiro Mwari mumwechete sezvaagara ari.
I'm glad I seen God before the church got a hold of me. To know that there was such a, see their fusses and the stews and whining, it's always been that way all. It had the same thing all through the scripture.
Ndinofara kuti ndakaona Mwari chechi isati yandibata, kuziva kuti kune akadaro. Ndinoona kukakavadzana kwavo nebopoto nekunyurunguta zvagara zvakadaro zvose. Vaiita zvinhu zvimwe chete mumagwaro ose.
But this little fellow wanted to see Jesus, and he was determined to do it. He was a businessman. He wanted to do business right.
Asi muchinda muduku uyu aida kuona Jesu, uye akanga atsunga moyo kuzviita. Akanga ari muzvina bhizimisi, uye akanga achida kuita basa rake zvakanaka.
So when he got determined, his wife home praying, and the prayer of Rebecca was following him, and the little fellow had to get up the tree, he had to shinny up the... I didn't mean that.
Saka iye paaka tsunga moyo, mudzimai wake aive kumba achinamata. Zvino munamato waRabheka waimutevera. Zvino muchinda muduku uyu akatozokwira mumuti, akatozogwesha achikwira mu... Ndanga ndisingareve kudaro.
That's a southern expression, shinny. How many of us shinny up a tree? Well, How many of you Kentuckians are around here anyhow?
Mutauro wevanhu vekuchamhembe kuti kugwesha. Vangani vanoziva zvokuti kugwesha uchikwira mumuti. Zvakanaka. Vangani venyu vekuKentucky vari pano zvisinei.
Yeah, to shinny up the tree, go up the tree. And here he is sitting up there now in the tree, wiping the garbage off of his new garment, picking the splinters out of his knees and hands where he climbed the tree.
Akatozo gwesha achikwira muti, kukwira mumuti. Zvino heunoi agerepo zvino mumuti, achipukuta marara kubva pahanzu yake itsva. Achibvisa zvimedu zvidiki zvemuti zvakanga zvamusema mumabvi nemumaoko ake paainge achikwira mumuti.
But no matter what taking place, he is determined to see Jesus. And if you really hear me, if you're really determined to see him, you don't care what you have to go through with, how much criticism, what other people says.
Asi zvisinei, nezvakanga zvaitika, akanga atsunga kuona Jesu. Zvino iwe ukanyatso, ndinzwei, kana wanyatso tsunga kumuona, hauna basa nezvaunopfuura nemazviri, kutsoropodzwa kwakadini nezvinotaurwa nevamwe vanhu.
You want to see Jesus. You'll do anything to see him. You'll wait your turn. You'll do whatever you're supposed to do just so you get to see him.
Uri kuda kuona Jesu. Unoita zose kuti umuone. Unomirira mukana wako. Unoita zose zvaunofanirwa kuita. Kungoitira kuti umuone.
Trouble of it is, today they're not thirsting enough. There's not enough thirst and hunger for the people. I believe the church ought to be a little more saltier than what it is.
Dambudziko riripo nderiri ranhasi havana nyota yakakwana. Hapana nyota nenzara yakakwana yevanhu. Ndinotenda kuti church inofanira kuvavira nemunyu kudarika zvairi.
Salt creates a thirst. Salt's a savior if it contacts. But if the salt has lost its savior, it's henceforth good for nothing but become an organization. That's right. But you got to have the Savior in it. The Savior is the salt, the strength.
Munyu unoitisa nyota. Munyu ndiwo chirungiso. Kana uchinge waiswa. Asi munyu kana uchinge warasikirwa nekurunga kwao. Hauchisina basa. Asi unobva wave sangano. Ndizvozvo. Asi unofanira kunge uine chinorunga mauri. Rungiso ndiwo munyu wacho. Simba racho.
And when man sees Christ living in you, it'll make him thirst to be like you. Amen. It'll make him see Jesus in you. Make him see God.
Kana munhu akaona Kristu achirarama mauri, zvinomupa nyota yokuda kuva sewe. Zvinomuita kuti aone Jesu mauri. Zvomuita kuti aone Mwari.
How do they know Moses was of God? And they know that God was with him.
Vakaziva sei kuti Moses akanga ari waMwari. Uye vakazviziva kuti Mwari vakanga vainaye.
Now we notice, like Peter said on the day of Pentecost, about you men of Israel, how you indicted that generation for crucifying the Son of God.
Zvino tinocherechedza, saPetro akataura nezuva rePentecosti, zvokuti imi varume vemuIsraeri, kuti maka akapomera mhosva chizvarwa ichocho, nokuda kwekuroverera pamuchinjikwa, mwanakomana waMwari.
Said you, Jesus of Nazareth, a man that was approved of God among you, vindicated of God by signs and wonders which God did through him. You've tucked the prince of life in wicked hands of crucified.
Akati, imi, Jesu weNazareta, murume akatenderwa naMwari pakati penyu, akasimbiswa naMwari nezviratidzo nezvishamiso izvo Mwari vakaita kubudikidza naye. Makatora muchinda weupenyu nemaoko ane utsinye, mukamuroverera pamuchinjikwa.
Did not Nicodemus well express all their feelings? It was a social prestige, a belonging to something that kept them from seeing. Jesus said to him, Rabbi, we know that your teacher comes from God, because no man could do these signs unless God is with him.
Nicodemo haana here kunyatsotaura manzwiro avo vose. Yaiva remekedzo yevanhu yokunge vari nhengo yechimwe chinhu. Chaiva dzivisa kuti vasaone Jesu. Akati kwaari, Rabbi, tino ziva kuti muri mudzidzisi anobva kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu anoita zviratidzo izvi kunze kwekunge Mwari ainaye.
They recognized it, but because of social prestige, they was ashamed to admit it.
Vakazvicherechedza, asi nokuda kweremekedzo yevanhu, vainyara kuzvibvuma.
They ought to have been like the blind man that Jesus healed. They said, this man's a sinner. He said, it's a strange thing, you leaders of the day, and don't know where this man come from.
Vaifanira kunge vakaita sebofu rakapodzwa naJesu. Vakati, murume uyu mutadzi, iye akati, chinhu chinoshamisa, imi vatungamiriri vanhasi, hamuzive kwakabva murume uyu.
Said, whether you're a sinner or not, I don't know, but this one thing I do know. Wherein I was once blind, I can now see. That's one thing he didn't know.
Akati, zvokuti mutsadzi kana kuti kwete, handizivi. Asi chinhu ichi, ndicho chandinoziva. Kuti ndakanga ndiri bofu, zvino ndave kuona. Ndizvozvo, ndicho chinhu chimwe chaaiziva.
Now like the positive testimony of man who stand in the midst of people and say, I know this something, something happened to me.
Ndinofarira chapupu chakananga chevarume vanomira pakati pevanhu vachiti, ndinoziva kuti pane chimwe chinhu chakaitika kwandiri.
As I tried to say about the colored sister, I'm not what I want to be or not what I ought to be, but yet I know I'm not what I used to be. Something that took a hold of her.
Sezvo ndaedza kutaura pamusoro pehanzvadzi yechitema, handisi zvandiri kuda kuva kana zvandinofanira kunge ndiri, asi zvisinei ndinoziva kuti handisi zvandakange ndiri. Pane chakanga chamubata.
Zacchaeus setting up there, what a mess he was in. Setting up there, and you know,
Zakeyo ageremo mudenga. Itsvina yakadini yaive mairi. Agere mudengamo. Zvino munoziva.
Listen to me. Man who believe God get messes anyhow. They do things that's absolutely contrary to the run of the day.
Teererai kwandiri. Vanhu vanotenda Mwari vanopinda mumatakanana zvakadaro. Vanoita zvinhu zvinonyatsopesana nemaitiro emazuva iwayo.
Listen to Moses. One day of sheep herder, a great warrior in Egypt, to deliver his people and it failed. Then he became a sheep herder for 40 years.
Inzwai Moses, rimwe zuva mufudzi wemakwai, murwi mukuru muEgipita, achida kudzikinura vanhu vake, zvino akanga akundika. Zvadaro akazova mufudzi wemakwai kwemakore makumi mana.
A good old man settled down, fine fellow, had a wife and baby, Zephra. Gershom, now we notice that after God found him and he saw God in the burning bush.
Mukweguri akanaka, agere zvakanaka, munhu kwaye, aive nemudzimai nemwana, Zipora, Geshom. Zvino tinocherechedza kuti mushure mekunge Mwari vamuwana, uye iye akaona Mwari mugwenzi raipfuta.
The next day he had his wife sitting on a mule, a child on her hip, the white beard flying, a crooked stick in his hand, leading this mule, the wind blowing, his bald head shining, and the hot sun going down to Egypt.
Zuva rakatevera, aiva nemudzimai wake, agere panyurusi, mwana ari pahudyu yaamai, ndebvu chena dzichipepereka, chimuti chakamonyoroka chiri muruoko rwake, achitungamirira nyurusi iri. Mepo ichivhuvhuta, manza yake ichipenya muzuva, raipisa, achienda zasi kuIjipita.
Somebody say, Moses, what are you doing? I'm going down to Egypt to take over. A one-man invasion. But he done it. Why? God told him to do it. That's why.
Mumwe munhu aigona kuti, Moses, uri kuitei? Ndiri kuenda kuIjipita, kunopamba. Kupamba kwemunhu mumwe chete. Asi akazviita. Sei, Mwari vakange vamuudza kuti azviite. Ndicho chikonzero chacho.
See, the crazy or the man had run from the place, now he's going right back. That's the way people who are find God determined to see him.
Munoona, zvairatidzika, rairatidzika kunge kupenga uko kunzvimbo yakanga yambotizwa nemurume uyu. Zvino ave kudzokerako. Ndiyo nzira iyo vanhu vanowana Mwari vakatsunga kumuona.
Here he sits. After a while he got to thinking, you know, Rebecca told me this man was a prophet. I'm doubting that very much.
Hepano ipagere. Kwapera chinguva akatanga kufunga. Munoziva Rebecca akandiudza kuti murume uyu muprofita. Ini ndiri kunyatsozvipokana kwazvo.
I don't believe in it. I don't believe there is prophets of this day. If it would, my priest would have told me about it. My priest is one of God's servants, so he had told me about it. That's fine.
Handitendi mazviri, handitendi kuti pane vaprofita vezuva rino. Dai zvakadaro muprisita wangu angadai akanditaurira pamusoro pazvo. Muprisita wangu mumwe wevaranda vaMwari, saka angadai akandiudza pamusoro pazvo. Zvakanaka.
But see, never did the organized religion of the world ever accept a messenger from God at no time. Never did.
Asi munoona, hapana apo zvinamato zveurongwa zvenyika ino zvakambogamuchira mutumwa kubva kuna Mwari pane ipi zvayo nguva. Havana kumbodaro.
Didn't Jesus say to him, you blind Pharisees, you garnish the tombs of the prophets and you're the one who put them in there?
Jesu haana here kuti kwavari, imi vaFarisee mapofu, munoshongedza makuva evaprofita, asi imi ndimi makavaisa imomo.
Which one of the prophets did the Father send that you didn't kill and put in the tomb because he showed forth the coming of the just one?
Ndeupi mumwe wevaprofita akatumwa naBaba wamusina kuuraya mukamisa mubwiro, nokuti ainge achiratidza kuuya kweuyo wakarurama? Maona.
There. Then we find, and here he is, sitting up there. You know what? I hope this drama doesn't sound ridiculous, but I'm going to think he said, now wait a minute. If that fellow would happen to see me sitting up here on this limb.
Ipapo zvino tinowana heunoi paari, agere kumusoro ikoko, munozivei. Ndine tariro yekuti mutambo uyu hausi kunzwika sokunge wakazvidzika. Asi ndichafunga kuti akati, zvino mirai zvishoma. Kana muchinda uyu zvikaitika kuti anozondiona ndigere kumusoro kuno pabazi rino.
And he sat down where two limbs crossed. And was sitting there thinking it over. That's a good place to sit. Where your ways and God's ways meet. That's a good place to think it over.
Zvino akagara paipesana mapazi maviri. Akanga agere ipapo achifungisisa nezvazvo. Ndiyo nzvimbo yakanaka yokugara. Panosangana nzira dzako nenzira dzaMwari. Ndiyo nzvimbo yakanaka kuti unge uchifungisisa nezvazvo.
And I hope that every person in here that hasn't ever met him and really know that you're born again of the Spirit of God, that you're sitting on that limb tonight.
Uye ndine tariro yekuti munhu wose ari munhu asati asangana naye, uye uchiziva kuti wakanyatsobarwa patsva nemweya waMwari, kuti wakagara pabazi iri manheru ano.
You businessmen, I hope you're sitting where we're trying to say Zacchaeus sat, up in the sycamore tree with the limbs where two ways met, yours and God's.
Asi imi vana muzvina bhizimisi, ndinotarira kuti makagara apo patiri kuti ndipo pakange pagere Zakeo, kumusoro mumuti wemuonde, pane mapazi paisangana nzira mbiri, yako neyaMwari.
And he said, you know what I believe I'll do? I'll just pull in these leaves here and camouflage myself. He wrapped himself all up. He left himself one little window that he might look through, you know, one leaf.
Zvino akati, munoziva here zvandinotenda kuti ndizvo zvandichaita? Ndichadhonzera mashizha aya kuno ndozvivanza. Akabva anyatsozviputira ndokuzvisiyira kawindo kadiki kokutarisa nako. Munoziva, keshizha rimwe chete.
You pull it down to, I'll see him when he comes, but he'll never see me. He'll never know I'm up here.
Raakwanisa kudhonzera pasi achiti ndichamuona kana achinge auya. Asi haasi kuzombondiona. Haasi kuzomboziva kuti ndiri kumusoro kuno.
So while he sat there after a while, thinking about it, there come a noise around the corner.
Zvino painge agerepo, kwapera chinguva, achifunga nezvazvo, pakabva pauya ruzha ruchibva nepakona.
It's a strange thing, Everywhere God is, there seems to be a lot of noise. That's strange, but it is.
Chinu chino shamisa. Asi pose pana mwari. Zino ita sokunge pano ita rujaru wakawanda. Zino shamisa. Asi ndizo.
You know, Isaiah in the temple after Zechariah's death. He was down there and he heard a noise and the whole temple was rocking.
Muno ziva, Isaiah, mutemberi, mushure mokufa kwa Uzia, akanga ari zasi ikoko. Zino akanzwa ruja, uye temberi yese akanga ichi zungu zika.
The post was moved out of their places and there was angels, seraphims there, which are cherubims, burners of the sacrifice to give the repented the right away to the altar.
Mbiru zaka viskwa panzimbo zazo, zino pakanga painengirozi, maserafimi ipapo, anoa iyo makerubi, ano pisa zibairo, kupa uyo anenga atende uka kodzero ye kuyenda pa aritari.
Those great beings beyond angels, with their wings over their faces and wings over their feet and flying with two wings, crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Zisikwa zikuru izi, zaka dari kangirozi, zine mapapiro azo akafukidza uso wazo, ne mapapiro akafukidza tsoka dzazo, zichibhururuka ne mapapiro maviri zichidanidzira, mutsvene, mutsvene, mutsvene Ishe Mwari Samasimba.
If an angel covers his holy face to meet God, how are we going to take a creed and cover ours with him? Go to take the blood of Jesus Christ to cover us. Then we're sons.
Kana ngirozi ichifukidza chiso chayo chitsvene kuti isangane naMwari kuti chazotora sei chitendwa tofukidza hwedu nacho. Zichatotora ropa raJesu Kristo kuti fukidza ipapo tova vanakomana.
Not a fashion of this or fashion of that, but the blood. God's always his only place to meet man for fellowship is under the shed blood or the life germ.
Asiri maitiro aya kana maitiro ayo, asiropa, Mwari vagara nguva dzose, nzvimbo yavo yoga yavanosangana nemunhu, kuti vayanane, pasi peropa rakadeurwa, apo chizenga cheupenyu.
In the old sacrifice, under the Mosaic law, they brought an animal, and when they broke the blood cell of this animal, the lamb, the worshiper worshiped.
Mukupirisa kwekare, pasi pe Pemurairo wa Moses, wai unza muka, zino pavai pamura chizenga cheropare muka ii, guayana, munamati ainamata.
But the life that was in the animal could not come back upon the worshiper, because it was an animal's life without a soul, and it could not come back upon the worshiper.
Asi upenyu wakanga huri mumuka, hawai kwanisa kudzoka pa munamati, nokuti wakanga huri upenyu we muka yakanga isina munhu we mukati. Zino wakange usisa kwanisi kudzoka pamunamati.
Therefore, it only was a hide. It was just a place to last till a certain time.
Na izozo, chaingowa chifukidzo. Yaingowa nzvimbo yaizogara kusvika pane imwe nguva.
But then when the Emmanuel's vein was broke, Jesus was neither Jew nor Gentile.
Asi pakapamurwa tsinga ya Emmanueri. Jesu akanga asiri muJudha kana muEdeni.
See, the male sex puts out the germ through the hemoglobin. And the blood cell is from the male, the female.
Maona, murume anounza chizenga nemuropa. Zino chizenga cheropa chino vakumurume. Muzimai.
And you Catholic people, not to disagree with you, but call her Mary, Mother of God. How could God have a mother? She was an incubator.
Zino imi vanhu vechikatorike, kwete kuti ndipesane nemi. Asi munomudana Maria amai vaMwari. Ko Mwari angava sei naamai. Mudzimai aingori chirindiro.
You say, well, the egg come from the woman, but the egg didn't come from Mary. If the egg come from Mary, then there had to be a sensation. Look where you put God. God created both egg and blood cell.
Munoti zvakanaka za zai rakabva kumudzimai. Asi zai harina kubva kuna Maria. Dai zai rakabva kuna Maria, zvino paifanira kuva nemanzwiro emanyawi. Tarirai pamuno zoisa mwari. Mwari wakasika zose zaine chizenga cheropa.
He was neither Jew nor Gentile. He was God. Nothing less. He was God manifested in flesh. Did not he say, we read in the scriptures that God was in Christ reconciling the world to himself? He was Emmanuel.
Akanga asiri mujuda kana muedeni. Akanga ari mwari pasina chatapuzwa. Akanga ari mwari achiratizwa munyama. Ahana here kuti tinozviverenga mumagwaro kuti mwari vaiva muna Kristu vachiyananisira nyika kwavari. Aive Emmanuel.
He said to me, he said in the scriptures, your brother, who can accuse me of sin? Where have I failed to do exactly what was written of me?
Akati kwandiri, uyo. Akati, mumagwaro pano, waro. Ndiani angandi pomera mosa echivi. Nde papi pandaka kundika kuita nemazo, izo zvakanyorwa pamusoro pangu.
Search the scriptures, you think you have eternal life? In searching them, and they are they that testify of me.
Nzverai magwaro. Munofunga kuti mune upenyu usinga peri. Mukuwanzvera. Zvino ndiwo anondipupurira.
And if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works, though you can't believe me, believe the works that I do. For they witness who I am.
Uye ndikasaita mabasa a baba vangu. Zvataro musanditende. Asi kana ndikaita mabasa. Kunyangwe musinga goni kunditenda. Tendai mabasa ndinoita. Nokuti anopupura kuti ndini ani.
Oh, what the Christian is so short today of the privilege that God gave him and of the things in the Bible. I would like to take a text from there. Time won't permit it.
Oh, izvo muKristu ari kushayiwa nhasi zveropafadzo rakapiwa naMwari nezvinhu zviri muBhaibheri. Ndingade kutora chidzidzo kubva ipapo. Nguva haitenderi.
He heard the noise. Lazed up, he said, well, that must be them holy rollers coming. Dropped the leaf down. Waited a minute. After a while, he noticed coming around the corner, there must have been a great sturdy fellow out in front.
Akanzwa ruzha, ndokusimuka akati, zvakanaka, vanofanira kunge vari vaumburuki vatsvene vaya vari kuuya. Ndokudzikisa shizha pasi, ndokumira zvishoma. Kwapera chinguva, akacherechedza vachiuya nepakona. Paifanira kunge paiva nemumwe muchinda mukuru akanga akatsiga ari pamberi.
I can see him kind of a tall like fellow, large, straight shouldered, about 65 years old, walking along with a stick in his hand. That must have been the one that he called Simon and gave him another name of Peter, which means confession or a little stone.
Ndiri kumuona achiita kunge murume murefu, hofori. Aine mafudzi akatwasuka. Aine makore angada kuita makumi matanhatu nemashanu okuberekwa. Achifamba aine chimuti muruoko rwake. Aifanirwa kunge ari uye watinoti waakadana kuti Simon. Akazomupa rimwe zita rokuti Petro. Zvinoreva kuti chapupu kana kuti dombo duku.
By 12 men around him. People running out to touch the rabbi as he came by. I can hear them say, don't touch the rabbi. He has been tired. He's preached all night. Virtue's gone from him. He's hoarse from speaking.
Kumashure, varume gumi nevaviri vakange vakamupoteredza. Vanhu vaimhanyira kunomubata uyu rabbi painge achipfuura. Ndinogona kuvanzwa vachiti, musabata rabbi. Akaneta, aparidza usiku hose. Simbara buda maari, akashoshoma, nokuda kwekutaura.
Don't touch our master. He must go down now. He must have his lunch. It's time for him to eat. And please don't touch him. Stand aside, will you please, and let the rabbi through.
Musabata tenzi wedu. Anofanira kuchienda zvino. Anofanira kuwana kudya kwake kwa maskati. Yakwana nguva yake yekuti anodya. Zvino tapota musambata. Mirai parutivi.
Here he stands, and when Zacchaeus, our little businessman of Jericho, when he got the first look at Jesus, he looked different from any man he'd ever seen.
Epanoi amira. Zino apa Zacchaeo, muzvina bizimisi wedu muduku wemujeriko paakatarisa Jesu kekutanga airatidzika zvakasiyana nevamwe vanhu vose vaakamboona.
Let's put in a little insert here. A lady might have walked out with a little baby. Zacchaeus looks over this way, you see who it is.
Ngatiisei kachiitiko kaduku ipo pano. Mumwe mudzimai aigona kunge akauya nemwana mucheche. Zacchaeus anotarisa necheuko kuti aone kuti ndiani.
Oh, I remember when the doctor was at the house the other day, I was standing there when the priest was standing there also.
Oh, ndinorangarira chiremba paakanga ari kumba nerimwe ramazuva. Ndakange ndimirepo apo muprisita akanga akamirawo ipapo zvekare.
The doctor says the child can't live. Put it in the room and shut all the doors. Don't let no air. And here that fanatical family has heard of this false man. Calls himself a prophet of Galilee.
Chiremba akati, mwana uyu haasi kuzorarama. Muisei mune imwe kamuri. Mobva mavhara mikova yose. Musarega muchipinda mweya. Zvino hepano mhuri iyi yemipengo yanzwa nezvemurume uyu wenhema. Anozviti muprofita weGarirea.
Coming up here and bringing that baby. Why the law of the city ought to get a hold of him. I'll see to that. When we meet the board, we'll find out if a man who would follow a fanatic of something like that couldn't be taken care of. He's mentally off at his mind.
Vari kuuya pano vachiunza kacheche kaya. Kosei zvakadai. Murao weguta unofanira kumusunga. Ndichaona nezvazvo kana tasangana neboka revatungamiriri. Ndichaongorora kuti kana munhu akatevera mupengo wakaita sezvakadai, haakwanisi here kumbobatsirwa. Anenge arasikirwa nepfungwa dzake.
I see the man run out and say, I have a dying child here, sir. Would you just let the prophet touch him? I believe that he is the prophet of God. I have seen him in other meetings and I've heard of him. And I know, no, I'm sorry, there's so many.
Zvino ndinoona murume wacho achimhanya achiti, ndine mwana ave kufa pano changamire. Hamungangotenderawo here kuti muprofita amubate. Ndinotenda kuti iye muprofita waMwari. Ndakamuona mune mimwe misangano. Uye ndakanzwa nezvake. Zvino ndinoziva. Kwete ndine urombo. Pane vakawanda.
But after a while the little woman comes out holding the baby and the baby lifeless. Just let him touch it. That's all I want. I believe him. I believe if he'll touch my baby.
Asi mushure mechinguva mudzimai muduku anouya akabata mwana. Zvino mwana akanga asisina upenyu. Ingoitai kuti amubate. Ndizvo zvoga zvandiri kuda. Ndinomutenda. Ndinotenda kana akabata mwana wangu.
We just can't do it, madam. Him way out from them yet. He stops in his tracks.
Hatikwanisi kuzviita mudzimai. Iye ari kure navo zvisinei akamira munzira yake.
And then I can see Zacchaeus pull his leaf back and watch. Said, bring the baby here.
Zvino ndinoona Zacchaeus achisimudza shizha rake achitarisa. Akati, hunzai mwana pano.
When they brought the baby there, this little body steaming, so hot, they pulled back the covers, places his fingers up on it, and the mother standing there with her pretty Jewish eyes, the tears streaking down her cheeks.
Pavaka unza mwana ipapo, kaingo waka mtumbika duku, kaibuda chiutsi, kachipisa zvikuru, waka fukura machira, akanga akakaputira, doku isa minwe yake paari, amai vakanga vamirepo, vaive nemeso akanaka echiJudha, misodzi yaiyerera ichidzika nepamatama avo.
The father standing there with his hands in the air, believing. And he lays his finger over on the baby and the fever left. The little fellow jumped out of the mother's arms and went on down the street.
Uye baba vacho vakanga vakamirapo, vakasimudza maoko avo mudenga, vachitenda. Zvino akaisa munwe wake pamusoro pemwana, fiviri ikaenda. Kamwana kakasvetuka kubva mumaoko amai ndokuenda kachidzika nemungwagwa.
Zacchaeus changed his mind. There must be something real about this man. But I better be careful. I better keep my leaf down so he won't see me. He's coming by this way.
Zacchaeus akashandura pfungwa yake. Panofanira kuve paine chimwe chinhu chemazviro kwazvo pamurume uyu. Asi ndinofanira kungwarira. Ndinofanira kuramba ndakavhara neshizha rangu kuitira kuti asandione. Ari kuuya nekuno.
You can never get a true look at Jesus Christ and ever remain the same. There's something about him that's different from all other man. When you ever hear him speak, you'll be like the Roman soldiers. Never a man spoke like this.
Haukwanisi kuva nekutarisa kwechokwadi pana Jesu Kristo ugoramba uri zvimwe chete. Pane chimwe chinhu pamusoro pake chakasiyana nevamwe varume vose. Kana ukamunzwa achitaura, unoita semasoja echiRoma. Hakuna munhu akambotaura zvakadai.
The priest spoke of something. Man still got the same nature. We have it today. Man is always praising God for what he did do, and looking forward for what he will do, and ignoring what he is doing. That's just the nature of man. It's always been that nature.
Vaprisita vaitaura nezvezvimwe zvinhu. Munhu achingori nehunhu ihwohwo humwe chete. Tinahwo nhasi. Munhu nguva dzose anorumbidza Mwari nezvaakaita, achitarisira kune zvaachazoita, achisiya izvo zvaari kuita. Ndizvo zvakaita hunhu hwemunhu. Wakagara huri iwo hunhu hwacho.
But a man once looked at Jesus Christ, he'll never be the same. And see him manifested.
Asi munhu akangotarisa Jesu Kristu, haazorambi ari zvimwe chete. Anogona kumuona achizviratidza.
That's the reason when you're sealed with the Holy Ghost, the seal is on both sides of the paper, both coming and going. They can see the walk, the talk, the life of Christ reflecting in his people.
Ndicho chikonzero kana vakasimbiswa nemweya mutsvene. Chisimbiso chinenge chiri mativi ose maviri ebepa. Zose kuuya nokuenda. Vanokwanisa kuona mafambiro, matauriro, upenyu hwaKristu huchiratidzwa imomo muvanhu vake.
That was his purpose of death, that the church might continue his work. But we've conglomerated up in a bunch of everything.
Ndicho chaive chinangwa cherufu rwake, kuti chechi ienderere mberi nebasa rake, asi tazvibatanidza muboka rine zvese zvese.
Now we notice, as he started going on, walking down the street, Zacchaeus raises his leaf a little higher. He wants to get a real good look at him as he passes.
Zvino tinocherechedza, paakatanga kuenda achifamba achidzika nemugwagwa, Zakeo anoti simudzisei shizha rake mudenga, ari kuda kunyatsomuona zvakanaka paanenge achipfuura.
Now he's all covered over, camouflaged real good. And after a while, he has raised like this, look, Jesus is coming right beneath him.
Zvino akanyatsozvipfukidza akazvivanza zvakanaka. Mushure mechinguva, anofanira kuzosimuka seizvi kuti atarise. Jesu akanga ari kuuya nepasi pake chaipo.
Just as he passed by, Jesus stopped, looked up. But Zacchaeus, make haste. Come down out of the tree. I'm going home with you for dinner today.
Paakanga ave kupfuura nepo, Jesu akabva amira. Ndokutarisa mudenga ndokuti, Zakeo, gurumidza, buruka kubva mumuti. Ndiri kuenda newe kunodya kudya kwamasikati kumba kwako nhasi.
What a difference. He knew that was a prophet that the Lord God had raised up. Not only knew he was in the tree, but knew what his name was.
Mutsauko wakadini, akabva aziva kuti aiva muprofita uyo Ishe Mwari akanga amutsa. Haana kungoziva chete kuti aive mumuti, asi akaziva nezita rake.
The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword, piercing even to the sunder of the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Bhaibheri rakati shoko raMwari rinopinza kudarika munondo unocheka mativi maviri. Rinobaya richipatsanura mwongo wemapfupa uye munzveri wepfungwa nezvinangwa zvemoyo.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among him. And we beheld him, the only begotten of the Father.
Pakutanga kwakanga kuine shoko. Uye shoko rakanga riri kuna Mwari. Uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pavo. uye takamuona uyo akaberekwa na baba ari oga.
There he was, the word of God manifested to this Zacchaeus. Down out of the tree come, quickly to repent.
He unoi uyo, shoko ra Mwari raratidzwa kuna Zacchaeus uyo. Akadzika achibva mumuti nokukurumidza kunotendeuka.
Zacchaeus, businessman here tonight, remember, you cannot hide under fig leaves. He knows just exactly where you're sitting.
Zacchaeus, muzvina bhizimisi pano manheru ano, rangarira, haukwanisi kuvanda pasi pemashizha emuonde. Anoziva chaipo paugere.
He knows you, he knows who you are, he knows your name, he knows why you're here, he knows all about it. That's right.
Anoziva kuti ndiwe ani, anoziva zita rako, anoziva kuti sei uri pano, anoziziva nezvazvo zvose. Ndizvozvo.
We who have met him and know him and become his disciples, we know what he is and what he does for the people. We know that he remains the same.
Zvino isu takasangana naye uye tikamuziva tikava vadzidzi vake, tinoziva izvo zvaari nezvaanoitira vanhu. Tinoziva kuti anoramba ari zvimwe chete.
Zacchaeus, come down in a penitent attitude. He said, Lord, if I have cheated any man, I'll pay it back. I'll take my money, I'll give to the poor.
Zacchaeus akaburuka aine maonero ekutendeuka. Akati, kana ishe, kana paine munhu wandakanyengera, ndinomuripira. Ndichatora mari yangu, ndichapa kuvarombo.
See, he had already found that pearl of great price. He had found something that was more than his business. He had found something that all man tries to achieve something.
Munoona, akange atowana kare parera riya rine mutengo wakakura. Akange awana chimwe chinhu chaidarikira bhizimisi rake. Akange awana chimwe chinhu. Chinhu chiya, zvino vanhu vese vanoedza kuita chimwe chinhu.
But if you lose eternal life, what all of your achievement done for you? The greatest treasure that a man can find is to find release.
Asi kana ukarasikirwa neupenyu husingaperi, zvino kubudirira kwako kwose kunenge kwakuitirei? Pfuma hurusa inogona kuwanikwa nemunhu kuwana rusununguko.
As I said in the Old Testament, when the blood cell was broke from the lamb, it could not come back upon the worshiper. Therefore, he went out with the same desire to sin.
Sekutaura kwandaita muTestament yekare, apo chizenga cheropa pachakapamurwa kubva pagwayana, havaikwanisa kuzodzoka pamunamati. Nokudaro aibvapo achiine chishuvo chimwe chete chokuita chivi.
But in this case, when by faith we lay our hands upon the blood cell that was broken at Calvary, not Jewish, neither was it the blood cell of a Gentile. It was the blood of God.
Asi panyaya iyi, apo nokutenda, tikaisa maoko edu pamusoro pechizenga cheropa chakapamurwa paCalvary, kwete rechiJudha, kana chizenga cheropa remuEdheni, rakanga riri ropa raMwari.
And when that life that come out of there brings back the life of God to us, which is eternal life. The Greek word there is used zoe, which means God's own life. And the very life that was in Christ, which was God.
Zino upenyu uhu, wakabudamo, uno unzazwe upenyu wa Mwari kwa tiri, unova upenyu usingaperi, inzwirechi Greek rinoshandiswa ipapo, zoe, zinoreva kuti upenyu wa Mwari pachavo, uye upenyu chaiwo waiva muna Kristu, aiva ari Mwari.
The body was of man, of course. But God the Creator, who made the first man, where did he come from if he didn't make him? God the Creator, without the help of anything, created Adam.
Mutumbi waive munhu, tizozo. Asi Mwari, musiki, akagadzira munhu wekutanga. Ko akabvepi kana asina kumugadzira? Mwari musiki, pasina chaimubatsira, akasika Adam.
God the Creator made the man Christ Jesus, his son, in the womb of Mary. And he was Emmanuel.
Mwari musiki, akagadzira munhu, Kristu Jesu, mwanakomana wake, mumimba ya Maria, uye akanga ari Emmanuel.
And when sin, not because he had to die, he laid it down. But because sin struck the spear that broke his heart, then something taken place.
Zvino apo chivi, kwete nokuda kwekuti aifanira kufa. Akahura dzika pasi. Asi nokuda kwekuti chivi chakarova. Pfumo rakatsemura moyo wake. Zvino chimwe chinhu chakaitika.
Life comes back upon the worshipper, and what is it? Then we have no more conscious of sin, says the writer of Hebrew. The sin desire is gone. Then now we are free.
Upenyu hwakadzoka pamunamati. Zvino chii? Ipapo hatichisina mufungo wechivi, sekutaura kwemunyori wevaHebheru. Chishuwo chechivi chinenge chaenda. Ipapo zvino tasununguka.
Zacchaeus, when they seen Jesus climbing Golgotha to be crucified.
Zakeo, pavakaona Jesu achikwira Gorogota kuti anorovererwa.
No doubt but what the devil had always doubted him. The devil doubted him when he first saw him, when he went into the wilderness after the Holy Spirit came on him.
Pasina kupokana kuti diabori agara nguva dzose achimupokana. Diabori akamupokana paakamuona kekutanga. Paakaenda murenje musure mekunge mweya mutsvene wauya paari.
He said, if thou be the Son of God, show us a miracle. Turn these stones into bread. That devil hasn't died yet. Show me a miracle. Jesus said, it's written that man shall not live by bread alone.
Akati, kana uri mwanakomana waMwari, tiratidze munana. Shandura matombo aya kuti ave chingwa. Diabori iye haasati afa. Ndiratidze munana. Jesu akati, zvakanyorwa zvichinzi, munhu haararame nechingwa choga.
When they caught him over there in the yard, the devil's group, them Roman soldiers, bound his hands behind him and beat him on the back with reeds and cat o' nine tails until to fulfill the prophecy of the prophets.
Pavaka mubata uko muruvaje, boka ra diabori, masoja echiroma, ndoku musunga maoko ake, kumsana kwake, zvino ipapo akamurova kumsana nerutsanga, pamwe nechamboko chine tsara pfumbamwe, kusvika pakuzadzikisa chiprofita chevaprofita.
For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed.
Nokuti akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, akarwadziswa nokuda kwezvakaipa zvedu, kurohwa kwakativigira rugare kwaive pamusoro pake, uye takapodzwa nemavanga ake.
While he was bending over, and the soldiers tied a rag around his head and hit him on the head with a reed and passed it one to another and said, if you be a prophet, tell us who hit you, we'll believe you.
Zino paakange ari kukotama. Zino masoja akamusungirira chijira chakapoteredza musoro wake. Vakamurova mumusoro nerutsanga. Vaitambidzana vachiti, kana uri muprofita, tiudze kuti ndiani akurova. Tinozokutenda.
That mockery and the drunken spit of the soldiers upon his face.
Kunyombwa uku nemate emasoja akadhakwa zvaive kumeso kwake.
The devil said, that can't be God. That can't be even a prophet. He's a deceiver, not knowing that the scriptures must be fulfilled.
Satani akati haangambova Mwari, haangambova kana muprofita, munyengeri, asingazivi kuti magwaro anofanira kuzadzikiswa.
Then when we see him going up Calvary, look at him. I want this audience to get a vision of him. Let's go back 1900 years ago for a moment and give me your attention.
Zvino patinomuona achikwira kuenda Calvary. Mutarisei, ndiri kuda kuti ungano ino ione chiratidzo chake. Ngatidzokerei kumashure mazana gumi nemapfumbamwe makore akapfuura kwechinguva. Uye nyatsonditeererai.
It's dark over Jerusalem. Why? The sacrifices is refused by Jehovah. Something's fixing to happen. As the blood's burnt on the altar, God refused it. The real sacrifice is going up the street.
Kwaka shiba pamsoro pe Jerusalem. Sei, zvipiriso zvarambwa naJehovah. Chimwe chinhu chave kuda kuitika. Apo, ropa raipiswa paaritari. Mwari akariramba. Chibairo chechokwadi chiri kukwira nemugwagwa.
I can hear the bumping of something. Look down. There goes the old rugged cross under Roman capital punishment of a man that done nothing. I see a little woman run out in front and say, what has he done but heal your sick and raise the dead?
Ndiri kunzwa kudhumira dhumira kwechimwe chinhu. Totarisa pasi. Hoyo hoenda. Muchinjikwa wakare wakakwasharara. Pasi pemurango wehurumende yevaRoma. Pamusoro pemunhu asina chaakaita. Zvino ndinoona mumwe mudzimai muduku achimhanyira pamberi achiti, chii chaakaita kunze kwekupodza varwere venyu nokumutsa vakafa?
Somebody slapped her in the face and said, would you believe that woman before you believe your priest? Away with such a man.
Mumwe munhu akamurova mupama kumeso akati, mungatende here mudzimai uyu musati matenda muprisita wenyu? Kure nemunhu akadai.
Look at his coat. There's little red spots all over it in the back. As he goes further up the hill, them spots get bigger and bigger. After a while, they all run into one.
Tarisai bachke rake, pane majanga maduku matsuku pariri rose, kumsana. Pano endambera chikwira chikomo, majanga anowedzera kukura, asingokura, mushure mechinguva, ose anoguma varimwe chete.
There's something splashing against him. What is it? It's his blood. And the cross is dragging out the footprints of the barrier.
Pane chinhu chaichapukira paari chi. Iropa rake. Zvino muchinjikwa uri kutara pamusoro petsoka dzeakatakura.
I can see that bee of death come up there, buzzing around him. I'll get him now. If he was a prophet, he would have done something down there when they spit in his face.
Ndinoona nyuchi yerufu ichiuya ipapo ichibhururuka ichitenderera paari. Ndichamuwana zvino. Dai anga ari muprofita. Anga dai aita chimwe chinhu zasi uko. Pavai musvipira kumeso kwake.
He is a prophet. He couldn't do what he's doing now. I know that I'll get him.
Dai anga ari muprofita. Haaita zvaari kuita iye zvino. Ndinoziva kuti ndichamuwana chete.
You know, every bee, every insect has a stinger in it. And that stinger is a bad thing.
Munoziva, nyuchi yose, chipembenene chose, chine rumborera machiri. Zvino rumborera urwu, chinhu chakaipa.
And death has a stinger in it. But God had to be made flesh. He could sting a prophet and hold him. He could sting a righteous man and hold him. He stung David and held him.
Zvino rufu rune rumborera maruri. Asi Mwari akatozoitwa nyama. Rwaigona kupfondera muprofita, roramba rwakamubata. Rwaigona kupfondera munhu akarurama, roramba rwakamubata. Rwakapfondera Dhavhidhi, rukaramba rwakamubata.
But here's God, and he don't know it. This bee rises out of hell, buzzes around him. I'll get him. But when a bee ever anchors his stinger deep enough, it pulls his stinger out of him.
Asi heunoi Mwari, zvino anga asingazvizive. Nyuchi iyi inosimuka ichibva mugehena, nokubhururuka ichimutenderera. Ndichamuwana chete. Asi kana nyuchi ichinge yanyatsodzikisa rumborera rwayo, zvakadzika, zvino dzipura rumborera kubva pairi.
And when that bee of death could anchor his stinger in a man like me or you, he could get by with it. But there was a body prepared. But when he anchored that stinger in Jehovah, the flesh of God created, not some sexual desire.
Zvino kana nyuchi iya yerufu yaikwanisa kudzikisa rumborera rwayo mumunhu akaita seni kana iwe, hapana chaiitika kwairi. Asi paiva nemutumbi wakagadzirirwa. Asi paakanyudza rumborera irworo muna Jehovah, nyama yaMwari yakasikwa pasina kusangana kwemurume nemudzimai.
When he anchored in that flesh, he lost his stinger. Then he has no more stinger.
Zino paka bairira munyama iyoyo akarasikirwa nerumborera rwake. Zadaro achisina rumborera.
No wonder that great Saint Paul could stand when he was building a place there to cut his head off with.
Ndokusaka mtsvene Paulo uya mukuru aikwanisa kumira pavainge vachivaka nzvimbo apa pavaizomudimira musoro.
He said, "Oh death, where is your stinger? Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Yes.
Akati, "Oh rufu, rumponera rwako rwuripi? Bwiro, kukunda kwako kuripi? Asi Mwari ngavongwe, anotipa kukunda nemuna Ishe wedu Jesu Kristo." Hongu.
Oh, when a man once catches that in view, everything else is secondarily. Your business is secondarily. Everything else doesn't matter too much.
Oh, kana munhu akangozvibata paanozviona, zvimwe zvinhu zvose zvinozouya kumashure. Bhizimisi rako rinozouya kumashure. Zvinhu zvose, kwete, hazvichisina basa zvakanyanya.
You're just only going to stay here for a short time. But that's first. What will it profit a man if he loses, gains the whole world, and loses his soul?
Uchangogara pano kwekanguva kadiki, asi izvi ndizvo zvinotanga. Zvichabatsirei munhu kana akarasikirwa akawana nyika yose orasikirwa nemweya wake?
Zacchaeus, oh Zacchaeus, maybe it isn't Rebecca at home praying, but maybe a mother that's done passed beyond the veil, her prayers are still laying on the altar of God.
Zacchaeus. Oh, Zacchaeus, zvimwe kuda hasi Rabheka ari kumba ari kunamata. Asi pamwe ndevamwe amai vakaenda seri kwechidzitiro, minamato yavo ichiri paaritari yaMwari.
If that's so, Zacchaeus, come out behind those sycamore leaves tonight. That crown of that denominational creed that you're holding on to without the new birth.
Kana zviri izvo, Zacchaeus, buda uchibva kuseri kwemashizha emuonde manheru ano. Iyo korona, chitendwa chesangano yawakabatirira pairi, usina kubarwa patsva.
That's something that you are holding on to and you've never had any evidence that God was in it. He knows right where you're sitting. Why don't you do it? Let's bow our heads just a moment.
Chimwe chinhu ichocho chawakabatirira pachiri, uye hausati wambova neumbowo hwekuti Mwari vari mazviri. Vanonyatsoziva pawakagara. Wadii wazviita? Ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva.
Almighty God, the great and terrible Jehovah, who roared off of Mount Sinai, even to the people said, "Let Moses speak and not God or we die."
Mwari samasimba, Jehovah mukuru anotyisa, uyo akadzova kubva pagomo reSinai, kusvikira vanhu vakati regai Mozisi ataure kwete Mwari kana kuti tinofa.
Speak tonight, our Heavenly Father, in mercy and forgiveness into the heart of the people that doesn't know you, and let them know that this is the time.
Taurai manheru ano, Baba vedu wokudenga, mutsitsi nekuregerera, mumoyo yevanhu vasingakuzivei, uye muvaita kuti vazive kuti ino ndiyo nguva yacho.
That there may be hiding behind their business, or maybe many businessmen, your father, that doesn't really know you. Maybe they do belong to church, and we say nothing evil against that.
Kuti pamwe vakavanda seri kwemabhizimisi avo, panogona kunge paine vanamuzvina bhizimisi vakawanda pano, Baba, vasinganyatsokuzivei zvichida vane chechi yavanopinda, uye hapana chakaipa chatingataure pamusoro pazvo.
But they've never been born again. They don't know really what it is. And we know that not one tittle or one jot shall in no wise ever pass from your word.
Asi havana kumbobvira vakabarwa patsva. Havatombozivi kuti chimbori chii. Uye tinoziva kuti hapana kachidimbu kamwe kana vara dukusa rimwe ringapfuura kubva mushoko renyu.
You said heavens and earth will pass away, but my word shall not. And you said, except a man be born again of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom.
Makati denga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu haripfuuri. Uye makati kunze kwekunge munhu abarwa patsva nemvura nemweya haapinde muumambo.
I pray, Father, that you'll speak to hearts tonight, just at this time. Let men and women think seriously just at this moment, knowing that we're living in the closing hours.
Ndinonamata baba kuti muchataura kuhana manheru ano panguva ino. Itai kuti varume nemadzimai vafungisise ipo panguva ino. Tichiziva kuti tiri kurarama munguva dzokupedzisira.
Israel is in her homeland, the great calendar of God. She's returning back, looking, where is the Messiah?
Israeli, yave munyika yayo, karenda huru ya Mwari, iri kudzokera, ichitsvaka, ari piko, Mesia.
We know that when Joseph made himself known to his brothers, that he dismissed the Gentiles from the courts. His wife and children were in the palace.
Tinoziva kuti Josepha paakazvizivisa kuvakoma vake, akabuditsa vaedheni kubva muruwanze. Mudzimai wake nevana vakange vari mumuzinda.
There must be a taking away of the Gentile, that Israel might be made known. Then there will come a time of a wailing and screaming and crying. Where did you get those scars? He said, in the hands of my friend.
Panofanira kuva nokubviswa kwevaedheni kuitira kuti Israeri iziviswe. Ipapo panozouya nguva yekuungudza nokuzhamba tata nokuchema. Ko makawanirepi mavanga aya? Akati, mumaoko eshamwari yangu.
From my friends, I've got these scars in my hands. In the house where he was really should be accepted, when he makes himself known to Israel again.
Kubva kushamwari dzangu, ndiko kwandaka wana mavanga aya, ari muruoko rwangu. Muimba maifanira kunge akanyatso gamuchirwa, paacha ziviswa kuIsraeri zvekare.
God, while the Gentiles has a chance, may they repent quickly and come to you.
Mwari apo vaedheni vachiine mukana, dai vatendeuka nekukurumidza vagouya kwamuri.
While we have our heads bowed, Zacchaeus, I want you to be real honest just a moment. And Rebecca's too.
Apo taka kotamisa misoro yedu, Zacchaeo, ndiri kuda kuti unyatso tendeka kwechinguvana. Navana Rebekawo zvekare.
In this little broke up message, if there has been something speak to your heart and said, I've never received that experience of the Holy Spirit, the full gospel. But I'd like to have it. I want you to remember me in prayer, Brother Branham.
Mumaridzo duku iyi yakadimbuka dimbuka. Kana panga paine chimwe chinhu chataura nemoyo wako chichiti, handisati ndambogamuchira chiitiko icho chemweya mutsvene. Evhangeri izere, asi ndiri kuda kuti ndive nacho. Ndiri kuda kuti mundirangarirewo mumunamato, hama Branham.
I'm just going to raise my hand, not to you, but to God, and say, pray for me, and I'll finish the prayer, remembering you. God bless you, 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 dozens of hands.
Ndichango simudza ruoko rwangu, kwete kwamuri, asi kuna Mwari, uye uchiti, ndinamatireiwo. Zvino ndichapedzisa munamato ndichikurangarira. Mwari vakuropafadze. Mwari vakuropafadze. Iwe, 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 maoko akawanda.
You say, does that do any good, Brother Brennan? Certainly. Why is it?
Unoti, zvine basa razvinoita here, hama Branham? Zviro kwazo. Sei zvakadaro?
You see, science tells you that you can't raise your hand, actually, because why? The gravitation of the earth would hold your hand down, but you've got a spirit of life in you. And that life that's in you, another life came to it and said, you're wrong.
Munoona, science inokuudza kuti haukwanise kusimudza ruoko rwako chaizvo izvo. Nokuda kwei, simba rekudhonzera pasi renyika rinobata ruoko rwako rwuri pasi. Asi une mweya weupenyu mauri. Zvino upenyu uhu huri mauri. umwe upenyu wauya pahuri uchiti wakakanganisa.
And you broke the rules of science and raised that hand towards the Creator and said, remember me. He will. If you really admit that, he'll take it your word.
Zvino wachikora mitemo yesainzi ukasimudza ruoko irworo kumusiki uchiti ndirangarireiwo achazviita. Kana wanga uchinyatsorevesa achakutora pashoko rako.
God bless you back there. Somebody else now before we close, just go to say a little word of prayer. Pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
Mwari akuropafadzei kumashure uko. Pane here mumwe zvino tisati tapfiga? Ndiri kuda kuita munamato muduku. Ndichanamata muchinguva chinotera. Mwari vakuropafadzei changamire. Mwari vakuropafadze. Pane mumwe munhu here?
Amen. A mercy, this little handsmaid rising up under the Spirit. Speaking forth a promise.
Amen. Zvetsitsi murandakadzi muduku uyu asimuka ari pasi pemweya achitaura vimbiso.
Would you raise your hand if you haven't done it and say, that's all I'm going to ask you to do, just raise your hand. Recognize yourself being wrong and you want mercy.
Unga simudza here ruoko rwako kana usati wazviita uye iti chete. Ndizo zvoga zvandichakukumbira kuti uite, ingosimudza ruoko rwako, uchizviona kuti wakanganisa, uye uri kuda tsitsi.
The house is open, there is a fountain in the house of David, open for sin and uncleanness. Will you accept it tonight? Someone else before we close now.
Imba yakazaruka. Pane chitubu muimba yaDavhida. Chakazarurirwa zvivi nekusachena. Ungazvigamuchira here manheru ano? Pane mumwe here tisati tavhara zvino?
It's been 40-50 hands go up in the building. A man, women, young and old, put up their hands. All right, God bless you, sir. All right, let us pray.
Kwava nemaoko makumi mana, makumi mashanu asimudzwa muimba muno. Evarume nemadzimai, vaduku nevakuru vasimudza maoko avo. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei changamire. Zvakanaka. Ngatinamatei.
Lord Jesus, I believe that these hands was raised in the deepest of sincerity. You know their objective. You know their motive of doing so. And I pray, Heavenly Father, that your divine mercy will rest upon each of them.
Ishe Jesu. Ndinotenda kuti maoko aya asimudzwa muhudzamu hwekuperera. Munoziva vavariro yavo. Munoziva chinangwa chavazviitira. Uye ndinonamata, Baba vokudenga, kuti tsitsi dzenyu dzaMwari dzizorore pamusoro pemumwe nemumwe wavo.
May tonight be a changing time. May they slide down out of the tree of self-style Phariseeism. May they slide down out of the tree before Jesus Christ and say, Lord, if I've did wrong, I'm willing to make it right.
Dai maneru ano ikava nguva yeshanduko. Dai vaita zvokutsvedza vachidzika kubva mumuti wechifarisee chekuzvigadzirira. Dai vaita zvokutsvedza vachidzika kubva mumuti pamberi paJesu Kristu vachiti Ishe, kana ndakakanganisa.
And from this little banquet room tonight, Father, you'll go home with them too and dine with them and ever remain with them through life and all eternity. Won't you grant this as I offer my prayer to you in their behalf?
Zino kubva mukamuri duku ino yemabiko manheru ano. Baba muchaenda navo kumba. Sakare munodya pamwe navo. Uye mugoramba muinavo muupenyu. Nemuna zienda na kuenda rose. Amungangozviita here izvi. Pandiri kupira munamato wangu kwa muri. Ndakavamiririra.
You said no man can come to me except my Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. You promise that.
Makati hapana munhu anokwanisa kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamudhonza pakutanga. Uye vose vandakapiwa na baba vachauya kwandiri. Makazvivimbisa.
And now, Lord God, these are gifts for trophies of grace and love. They are in your hands and no man can pluck them out.
Uye zvino, Ishe Mwari, ava vari kupiwa semikombe yenyasha nerudo. Vari mumaoko enyu, uye hapana munhu anokwanisa kuvabvuta.
With an honest sincerity in their heart, honest confession that they have made that they want to turn from the ways of the world to the ways of God for their life.
Vaine kuperera kwakatendeka mumoyo mavo, nekupupura kwakatendeka kwavaita, kuti vari kuda kutendeuka kubva kunzira dzenyika, vachienda kunzira dzaMwari muupenyu hwavo.
Receive them, O Lord, I ask as I intercede for them. Standing before your great white throne, by faith we stand there looking upon the ivory throne of God with the bloody sacrifice laying before us, making intercessions on our profession.
Vagamuchire iwo, o Ishe, ndakumbira. Pandiri kuvareverera, ndimire pamberi pechigaro chenyu chichena chikuru, nokutenda timirepo, takatarisa pachigaro chichena chamwari, paine chipiriso chizere neropa chakarara pamberi pedu. Chichitireverera pakupupura kwedu.
Help them, Father. I present them to you as love gifts in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Vabatsireiwo baba. Ndinovaunza kwamuri sezvipo zverudo nemuzita raJesu Kristu. Amen. Amen.
Now, each of you that raised your hand, I want to ask you to do something for me.
Zvino mumwe nemumwe wenyu asimudza ruoko rwake, ndiri kuda kukukumbirai kuti mundiitire chimwe chinhu.
I want you to meet some of these ministers here and tell them that you've accepted Christ as your Savior and you want to be baptized and you want to be filled with the Holy Spirit and God will grant that to you.
Ndiri kuda kuti musangane nevamwe vevashumiri vari pano, mugovataurira kuti magamuchira Kristu semponesi wenyu. Zvino munoda kubhabhatidzwa uye munoda kuzadzwa nemweya mutsvene. Zvino Mwari vachakuitirai saizvozvo.
Now, I was thinking of something else, but we won't have time because it's just about 5 minutes time we should close the place. But we appreciate your patience.
Zvino pane zvimwewo zvandanga ndichifunga, asi hatizova nenguva nokuti kwave nemaminitsi angaita mashanu kuti tivhare nzvimbo ino. Asi tinokoshesa kutsungirira kwenyu.
And all your hands that went up. I didn't know just where they were. That is everywhere. But when you raised your hand, surely you meant that. You wouldn't raise your hand just to be doing it. If you did, that's hypocrisy.
Zvino maoko enyu ose aenda mudenga. Zvino handina kuziva chaipo paange ari. Anga angori kwese kwese. Asi pavasimudza ruoko rwako, zviro kwazvo wanga uchirevesa. Hauna kusimudza ruoko rwako zvekungozviitawo. Kana zviri izvo zvawaita, hunyengeri.
Raise your hand. Don't never do nothing unless you're really sincerely doing it. And when you make that decision, and down your heart you mean that you've done it, then walk sincerely with it. God will honor you.
Simudza ruoko rwako. Usafe wakaita chinhu kunze kwekunge wakanyatsoperera pakuchiita. Zvino kana watora sarudzo iyoyo, uye zasi mumoyo mako uchirevesa kuti wazviita, zvino chifamba nazvo wakaperera. Mwari vachakuremekedza.
Say, by the way, did you ever know what happened to Zacchaeus? Would you like to know what happened to him? He became a member of the Full Gospel Businessmen's Association of Jericho. Don't you want to join too?
Nai, Garazia, munoziva here zvakaitika kuna Zakeo. Mungada here kuziva zvakaitika kwaari. Akazova nhengo ye Full Gospel Businessmen's Association yekuJericho. Haungari kujoin nawo here?